Ngatikota misemi soro yedu tinamati. Baba vekudenga vanodikanwa. Tinonzwa rwiyo urwu rwekuti tenda chete. Runotiita kuti tizive kuti ndizvo zvega zvatinofanira kuita kuti tigare nhaka yechero vimbiso dzamwari. Kungodzitenda. Nekuti kwakanyorwa kuchinzi, zvinhu zvose zvinogoneka kune avo vanotenda. Patiri kuchema semurume aiva nemwana ane pfari, Ishe ndinotenda. Batsiraiwo imi kusatenda kwangu. Tinokutendai nekuda kwesimba renyu guru, chizaruro chenyu chikuru chezvamuri kwatiri mumazuva ano ekupedzisira. Zvinoita kuti mwoyo yedu ifare nekudakara kuziva kuti tasangana naMwari anozvisimbisa chaizvo neumbowo hwepanyama hunobatika. Sezvaakaita mumazuva akapfuura uye sezvaakavimbisa zvezuva rino, tinokutendai zvikuru imi Mwari wedu. Zuva rino rine rimapo pasina munhu anoita seanoziva nzira yekuenda nayo. Tinofara kwazvo kuti takawana nzvimbo yechengetedzo yerunyararo. Zvino tiropafadzei manheru ano, Ishe, patiri kutaura nezveshoko renyu uye nevimbiso dzakapiwa kwatiri. Dai tikadzichengetedza mumwoyo yedu tidzichengetedze nekuyeresa uye tigodziteerera nekuteerera chaiko kune umwari, nokuti tinozvikumbira muzita raJesu. Amen. Oh, vanga vasingafaniri kudaro. Mupiri werudo. Vanga vasingafaniri kunge vadaro. Vanga vasingafaniri kunge vadaro. Ndiani aita izvozvo? Ndione mhosva. Ndanga ndichibvunzurudza maneja ati anditorera mupiro werudo, angadai asina kudaro. Ndinozviyemura izvozvo. Mwari vanozviziva, asi ini handina kumbovinga izvozvo. Maita henyu. Dai Ishe vakuropafadzai. Ndichaita zvese zvandinogona. Ndichaiisa mubasa rekunovhangera kunzvimbo dzekunze kuti ndizive kuti ichaendera umambo hwaMwari. Uye kana Ishe vachitendera, ndichaitora ini pachangu kuenda kudzinyika dzacho kuti ndiunze evhangeri imwe chete iyi yamanga makagarira muchiteerera vhiki rino. Zvino ndobva ndaziva kuti zvichaitwa nenzira yamakaitenda nayo. Ishe vandibatsire kuzviita. Ndinotenda zvikuru nevanhu vakawanda vakauya vhiki rino, uye nekwamuri imi vanhu mose muri pamubatanidzwa manheru ano zvakare wemawaya enhare. Uye tinotenda kune mumwe nemumwe wenyu. Billy ati kwandiri mangwanani ano, ati, baba, kana dai manga mauya neni mangwanani ano, kuseni seni, zuva richangobuda, uye momira kunze uku munzvimbo idzi zvino, moona vana amai vachipa vana vavo zvekudya mumotokari. Vanhu ivavo vanonzwisa urombo vagere mumvura iyoyo vakamirira kuti mikova izarurwe. Munoona here kuti ndingazova munyengeri akadii ndikakuudzai chimwe chinhu chisiri chokwadi? Ndingava chaizvo munhu akashata. Dzimwe nguva ndinototi ndirwadzise, asi hazvisi nekuti ndinoda kudaro. Imhaka yekuti handisi ini ndiri kurwadzisa, ichokwadi chinorwadza. Uye ini asi ndinotenda ndicho chikonzero muchiuya, nokuti ndakaperera zvikuru kwamuri, uye ndinoita zvese zvandinogona kukubatsirai. Ishe vabatsire mumwe nemumwe wenyu. Uye zvino ndinoda kutenda vanhu nekushandira pamwe kwavo kwakanaka. Vanhu vemuguta muno zvakare vakatitendera kurinda imba ino yechikoro, auditorium ino nejim. Uye ndinoda kutenda vakuru venzvimbo kana muri pano. Uye zvakare ndinoda kutenda Thurston Colvin anova muchengeti wepano nekushanda pamwe nesu zvakanaka mukutibatsira kuiwana uye nekuva nesu manheru ega ega. Tinotenda mapurisa eJeffersonville nekuuya pano uye vachirinda nemubhadharo wakachipa chaizvo. Ndinofunga mari ingaite madhora maviri paawa kuti mapurisa vakaiswa pano nebasa rakatsaurwa kuti vabatsire kupakwa kwemota, vachiona kuti hapana chinoitika uye zvinhu zvose zvanga zvakaringana. Tinotenda vanhu nekuda kwaizvozvo. Uye nekune zvakare injinia pano pabhodhi, ndamucherechedza, uye navese vanobatanidzwa neizvi, zviro kwazvo tinokutendai. Ndinotenda mumwe nemumwe wenyu nekuda kwezvipo. Billy angobva kundiunzira masikati ano chipo zvakati wandei zvazvo, uye mabhokisi zviwitsi nezvimwe zvakadaro. Uye chimwe chazvo changa chiri maridzo yeropafadzo ine mufananidzo waKristu wakaiswa mairi nemharidzo yepagomo. Uye chokwadi wanga wakanaka.
chokwadi ndino kutendai uye nezvinhu zvakawanda kwazvo handizive kuti ndinga kutendai sei. Zvino zvakarewo nekuda kwetsigiro yenyu kupa mari yekufambisa musangano, zviro kwazvo tinozvitenda nemwoyo wedu wose. Ishe vakuropafadzei mumwe nemumwe wenyu zvikuru. Billy ati pane vanhu vakawanda manga muchikumbira hurukuro dzepakavanda panguva ino, uye vazhinji vakakumbira uye vanga vaine vana vadiki vaizokumikidzwa. Ndinoda zvakadii kuzviita, asi munoona pandakauya nguva ino ndezvechimbi chimbi chaizvo. Ndinofanira kugara chaizvo nguva dzose uye ndonzvera shoko iri mumunamato kuitira kuti ndiunze mharidzo idzi. Munoona, hadzisi dzakakosha zvikuru kwatiri, nokuti kutsvaga kuda kwamwari zvinowo chibva wataura zvinhu zvacho, uye zvese zvinofanira kusangana pamwe chete uye nokukumbira Mwari kuti ndeipi yacho chaiyo yekuzarura. Zvino Ishe vachitendera, tichadzoka zvakare munguva pfupi. Ipapo patinogona kuwana zuva, ndakaita kakuratidza kana kuti ndakataura chimwe chinhu pamusoro peEaster. Regai ndigozvitarisa, nokuti ndinofunga kuti ndine urongwa muCalifornia nechepanguva iyoyo, saka zvinogona kunge zvisirizvo. Zvisinei hazvo, patinodzokera zvakare kutabhanakeri, tichakutumirai kadhi uye nechechi uye tozokupai zuva racho nenguva. Zvino ndicha pamwe panguva iyoyo zvakare. Handina kumboisa nguva yekunamatira vanorwara. Hatina kana shumiro imwe chete yatakaunza vanhu kuno uye tikavanamatira. Tanga tichivaendesa kunze, uye hama dzedu pano dzanga dzichiparidza, hama Leville nahama dzimwe hama idzi dzanga dzichiparidza nekunamatira vanorwara, uye vachiita rubhabhatidzo rwemumvura, vachibhabhatidza waro, uye vachindirega ndichigara zvangu ndiri ndega neshoko. Tinotenda varume ava, vakaita basa guru. Pane shamwari dzakawanda kwazvo pano dzandinoda kusangana nadzo. Ndatarisa zasi ndokuona John naEl, uye havo avo chiremba Leville, mumwe wemamaneja emusangano, hama Roy Borders. Varume ava handina kana kuwana, handina kana kumbovakwazisa ruoko, handina kumbowana mukana wacho wokudaro. Ndinofunga nezveshamwari dzangu dzinobva kuKentucky nekwakapoteredza kuno, uye shamwari vashumiri, ndingada kwazvo kuvagwinha chishanu. Hama Blair, ndakavacherechedza pano rimwe zuva, uye vazhinji vevarume ivavo vandinoda, uye vange vari kumisangano yakawanda, uye handisati ndatombokwazisa ruoko rwavo. Ini ndiri kuedza, hazvisi nekuti handidi kuita izvozvo, imhaka yekuti handina nguva yacho yekuzviita, uye ndingori muchimbi chimbi. Kukumikidza vana, chokwadi. Mwanakomana wangu chaiye, muzukuru wangu muduku, anga achifanira kukumikidzwa pamusangano uno. Handina kuwana nguva yacho yekuzviita. David muduku, ndava sekuru kechipiri zvino. Saka vamei, kana vari pano manheru ano vakandipa tsvimbo iya, zvinoita sekunge ndichatoishandisa ninguva isipi. Saka zvino ndakaudza Billy ndikati, Bhaibheri rakati wandai muzadze nyika, asi mutoro wose hauna kupiwa kwauri. Zvino vazukuru ava vari kuuya nekukasika, uye saka rangarirai, muroora wangu akanga asingabereki pakutanga kwacho, akanga asingakwanisi kuita vana. Zvino rimwe zuva ndichibva kumusangano, Ishe vakataura neni ndokuti, Lois, uchabereka mwanakomana. Ishe vakuropafadza, dambudziko rako remadzimai rapera. Po muduku akaberekwa mwedzi mipfumbamwe yakatevera. Mwedzi miviri mwana uyu asati avepo, ndainge ndakagara ndichidya kudya kwemangwanani mamwe mangwanani patafura. Zvino Lois naBilly vakanga vagere kune rimwe divi retafura kubva kwandiri. Ndakaona Lois achidyisa kacheche kadiki kaine pingi, kana kuti gumbeze rebhuruu rakakaputira. Zvino Billy akanga agere pakona achipa Poo mudiki chikafu. Ndakati, Billy, ndichangobva kuona chiratidzo. Lois anga achidyisa kacheche kakaputirwa negumbeze rebhuruu. Akati, hero rwendo rwangu rwokunovhima rwatoponga. Inonguva mwedzi mipfumbamwe kubva zvino. Mwedzi 11 yakatevera, David muduku ndokuberekwa, uye handisati ndakwanisa kumukumikidza kunashena zvino, uye handisi kuzozviita kusvika tadzoka zvakare. Saka munoona zvazviri, ndinoda kwazvo vanhu nekuyanana kwavo, asi hama dzedu dzanga dzichinamatira vanorwara, uye ndinoziva kuti zvakabudirira. Usiku wega wega takanamatira vanorwara, mumwe achiisa maoko ake pane mumwe, tose pamwe chete. Zvinova izvo kuti nenzira iyoyo zvinobva zvagadzirisa nyaya yacho yose. Asi pamwe, kana Mwari vachitendera, ndichazvimaka pakadhi kana tikaritumira. Ndichadzoka, ndinoda kutsaura mazuva maviri kana matatu zvakare, kungonamatira vanorwara nekuita zvatinogona nenzira iyoyo zvino, uye ndinotenda vanhu nerubatsiro rwavo zvakare. Zvino ndinongoda kutaura kwechinguvana pane mharidzo yemangwanani. Hapana kupokana, handina kunyatsoipedza chaizvo, asi ndinofunga kuti munonzwisisa, uye ndine chokwadi kuti hamuzomboziva kuti zvakatorerei kwandiri kuti ndizviite. Zvino zvinoita sezviri nyore kwazvo kwamuri. Asi iwe unoona zvaunenge uchiita, uri kutora nzvimbo yaMwari kuti utaure chimwe chinhu. Uye ndisati ndazviita, yanga ichitofanira kuuya iri mhinduro kubva kuna Mwari. Uye vakatoburuka uye vakazviratidza pachena ndokupa chizaruro chacho. Nokudaro munoona, izvi ndezvechechi. Zvinorangarirai ndati izvi ndizvo zvandataura ndezvechechi chete, uye kuti muve neruvimbo uye kuti muzive kuti anga ari Mwari mumwe chete akati kwandiri kumusoro uko pakwakanga kusina tsindi, taura uye ureve kwadzichange dziri. Zvino zvakaitika katatu kakatevedzana. Zvino kana vachikwanisa neshoko rimwe chetero kusika chimwe chinhu chisipo, ko izvi zvichanyanyisa kusimbiswa sei nezuva rekutongwa? Maona, vanhu vakanga varipo kuti vaone zvinhu izvi nokuziva, sezvakataurwa naPauro mumazuva akapfuura. Paiva nevarume vaive naye avo vakanzwa kundengendeka kwenyika uye vasina kunzwa inzwi, asi vakaona shongwe yemoto. Zvandiitira zvakanaka hazvo, mushure mekunge zvapera, kuona varume nemadzimai vandinoziva kuti maKristu echokwadi, vachimbundirana uye vachichema. Zvinoteererai shamwari, Mwari vanosimbisa shoko ravo nezviratidzo nezvinosimbisa kuratidza kuti nderechokwadi. Shoko rakataurwa. Zvino rangarirai, chiedza chiya chaiva mugore riya chakapa chizaruro. Ndaive kasikana kangu kadiki kaindiudza Sera ari pano kuti pavaka chikoro ichocho muArizona chainge chakatarisa kumusoro uko mudenga risina makore, uye vachiona gore rinoshamisa iri mugomo iroro richikwira nekudzika riine moto weemba uchipfuta mariri. Mudzidzisi akabudisa makirasi nechikoro ndokuvaunza kumberi ndokuti, makamboonawo here chinhu chakadaro? Tarisai zvazviri apa. Rangarirai, ndicho chiedza chimwe chetecho cheemba chiri padombo. Saka ndiMwari vamwe chete, chizaruro chimwe chete, ndokuti vaudze kuti vaite izvi. Ndizvo zvandakuudzai mangwanani ano, saka hezvo kaizvo. Kana zvikaitika kuti shamwari yangu yakanaka, hama Roy Robertson vari kuteerera kuTucson. Roy, unorangarira here rimwe zuva chiratidzo chawakaona patainge tiri kunze takamira pagomo? Wakauya kwandiri uye gore iroro rakanga riri pamusoro. Ukauya uchifamba uchidzika, unoziva zvavakakuudza. Uye ndakakuudza kumba kuya zuva riya. Ndizvozvo Roy, usachanetseka zvachose mwanangu. Zvapera. Hamutongozive kuti zvinorevei. Inyasha. Vanokudai uye imi vadei. Vashumirei mukuzvininipisa uye muvanamate mazuva enyu ose. Ivai munofara, pfuurirai mberi murarame sezvamuri. Kana muchifara, rambai makadaro. Musambofa makaita chero chinhu chakaipa zvakare chakadaro. Ingoenderai mberi, inyasha dzaMwari. Zvino ndinoda kunamata zvakare tisati tapinda mushoko. Vangani vachandinamatira? Ndiri kungoenda ndichibva pamusangano ndichienda kune mumwe musangano. Muchanamata here? Munoziva ndinoda kukuimbirai karwiyo kadiki tose pamwe chete tisati taenda kushoko, kuti tizive kuti Mwari kungozvikumikidza zvishoma. Makambonzwa here karwiyo aka? Ane hanya newe mukupenya kwezuva nemukusuwa, ane hanya newe. Mudzimai mudiki ari kuuya kupiano. Nai, ndinoda kutenda mudzimai mudiki uyu zvakare. Ndanga ndisingatombozive kuti ndiani. Ndemumwe wevanasikana vemudhikoni vari pano. Ini zviro kwazvo mwanasikana mudiki waHama Wheeler akura zvino. Aiva kanhu kadikidiki kaigara pabvi rangu kasirikare, uye zvino ava mudzimai wechidiki. Saka ndinomutenda zviro kwazvo kuti akashandisa chipo chake mumhanzi, uye zvino anoridza zvinotapira zvikuru. Mungatipawo kodhi here, hanzvadzi? Tose pamwe chete zvino. Munorwuda here? Ngati huimbe zvakare tose pamwe chete. Hama Dao, anodaro kwa muri zvakare hama. Hamumude here. Ngatikotamisei misoro yedu zvino. Mwari vane nyasha vanodikanwa. Nekapepa kadikaka pano kezvinhu zvishoma zvekutaura kuvanhu. Uye nekudzokera zvakare kutaura nezvemangwanani ano nekuti ndizvo vanhu vauya kuzonzwa. Ndinonamata Mwari kuti mugoita kuti vanhu vaone kuti Mwari vane rudo uye vane hanya. Uye handizini ndazvipa izvozvo Ishe zvasimbiswa kuti changa chiri chokwadi. Saka ndinonamata Mwari vanodikanwa kuti rudo rwenyu rugoramba ruri pakati pevanhu. Manheru ano tichizoparadzana mushure memusangano uno uye toenda kudzimba dzedu dzakasiyana siyana. Zvinoita sekuti rwadza pamwe pakadzika Ishe. Ndinonamata kuti mugoropafadza vanhu ava. Zvino patiri kuswedera kushoko mumunamato nekuswedera kushoko rakanyorwa, tinokumbira kuti mutore shoko iri rakanyorwa moriita benyu kwatiri manheru ano. Zvino kana tabva muchivakwa chino manheru ano tichiparadzana tichienda kudzimba dzedu dzakasiyana siyana, dai tikataura sevaya vakabva kuEmmaus vakanga vafamba naye zuva rose uye zvakadaro vasingamuzive, asi paakavapinza mukati mukamuri usiku ihwohwo uye mikova yose yapfigwa, akaita chimwe chinhu sezvaakangoita asati aroverwa. Nokuda kwaizvozvo vakaziva kuti akanga amuka zvakare. Zviitewo zvakare manheru ano Ishe. Zviitewo apo mikova yakapfigwa neboka renyu duku pano rakagara rakamirira. Uye Baba, patinoenda kudzimba dzedu tichataura sezvavakaita. Ko, mwoyo yedu haina kutsva here mukati medu paanga achitaura nesu munzira? Tinozvikumikidza navose mumaoko enyu Ishe. Itai nesu sezvamunoona zvakakodzera. Muzita raJesu. Amen. Zvino ngatipindei mushumiro chaimo zvino nekukurumidza. Muchivhura neni zvino kana mukadaro kubhuku ravaHebheru. Uye chimwe chizaruro pamharidzo. Tichataura kwenguva shoma manheru ano Ishe vachitendera. Uyezve apo tichiverenga ndima nhatu dzekutanga dzavaHebheru 7:1 kusvika 3 nekuzobva tataura pamusoro peizvi. Zvino hatizive kuti Ishe vachaitei. Hatizive, chinhu chega chatinoita kungotenda, kurinda, kunamata. Ndizvo here?
And believe that he'll make everything work together for good to them that loves him because he promised to.
Uye nekutenda kuti achaita zvinhu zvose zvishandire pamwe chete mukunaka kune avo vanomuda nokuti akavimbisa kudaro. Nekuti Mary Kizedeki uyu mambo weSaremu muprisita waMwari wokumusoro-soro akasangana naAbrahama pakudzoka kundouraya madzimambo akamuropafadza. Abrahama akamupawo chegumi chezvose. Iye pakutanga zvichikudzirwa ari mambo wokururama kana uye mushure mazvo zvakare mambo weSaremi ndokuti mambo worugare. Ngativerengei pamberi zvishoma. Asina baba, asina mai, asina madzitateguru, asina kutanga kwamazuva kana kuguma kweupenyu. Asi akaitwa akafanana nomwanakomana waMwari anogara ari muprisita nokusingaperi. Fungai nezvemunhu mukuru uyu kuti murume uyu anofanirwa kunge ari mukuru zvakadini. Uye zvino mubvunzo ndewekuti murume uyu ndiani? Vadzidzi veBhaibheri vakava nepfungwa dzakasiyana, asi kubva pakuvhurwa kwezvisimbiso zvinomwe bhuku rakavanzika ranga rakavanzika kwatiri maringe nazvakazarurwa 10:1 kusvika 7 zvakavanzika zvose zvakanyorwa mubhuku iri, izvo zvanga zvakavanzwa kupfuura nemuzera revavandudzi, zvinofanira kuburitswa pachena nemutumwa wezera rechechi yekupedzisira. Vangani vanoziva kuti ndizvozvo? Ndizvozvo chaizvo. Zvinofanira kuunzwa. Zvese zvakavanzika zvebhuku rakavanzika zvichazarurwa kumutumwa weRaodhikiya wezera iroro. Tichiona kuti pane nharo dzakawanda pamusoro pemunhu uyu nechidzidzo ichi, ndinofunga kuti zvakatifanira kuti tipinde mazviri kuti tione kuti uyu ndiani. Zvino pane pfungwa dzakawanda pamusoro pake. Imwe yepfungwa dzacho inoti inongova ngano inotendwa sechokwadi, akanga asiri munhu chaiye. Uye vamwe vanotaura kuti waiva huprisita. Ndiwo waiva huprisita hwaMerikizedheki. Ndiyo iri pedyo nekuva yacho chaiyo. Inonzwika zviri nani kudivi iroro kudarika pane rimwe divi racho, nekuti vanoti waiva huprisita. Hazvigone kuva izvozvo, nekuti mundima 4 inoti aiva munhu. Munhu. Saka kuti ave munhu anofanira kuva nehunhu. Munhu. Kwete urongwa, asi munhu. Saka akanga asingori urongwa hweuprisita. Uye zvakare akanga asiri ngano, akanga ari munhu. Uye munhu wacho ndewazienda nakuenda. Kana mukacherechedza, akanga asina baba, akanga asina amai, akanga asina nguva yaakambovamba, uye akanga asina nguva yaakamboguma. Uye angava ari ani achiri mupenyu manheru ano, nekuti Bhaibheri rakataura pano kuti akanga asina baba kana mai, mavambo emazuva kana magumo eupenyu. Saka anofanira kunge ari munhu wazienda nakuenda. Ndizvo here? Munhu wazienda nakuenda. Saka aikwanisa bedzi kuva munhu mumwe chete anova Mwari, nokuti ndiwo vega vemunazienda nakuenda. Mwari. Zvino muna Timotiyo wekutanga 6:15 ne16, kana muchida kuzviverenga pane imwe nguva, ndingada kuti muzviverenge. Zvino nyaya yega yandinorwira iripo ndeyekuti aiva Mwari, nekuti ndiye ega munhu asingafe. Uye zvino Mwari vachizvishandura kuva munhu, ndizvo zvavaive. Vasina baba, vasina amai, vasina mavambo eupenyu, vasina magumo emazuva. Zvino tinoona mumagwaro kuti vanhu vazhinji vanodzidzisa kuti hunhu hutatu muhumwari. Saka haugone kuva nehunhu usiri munhu. Zvinotorera munhu kuti pave nehunhu. Mumwe mushumiri webhaptisti mavhiki mashoma apfuura akauya zvino kumba kwangu ndokuti ndinoda kukugadzirisai pamusoro pehumwari imwe nguva kana mawana nguva. Akandifonera waro. Ndikati ndine nguva iko zvino, nekuti ndinoda kutwasuka uye tinosendeka parutivi zvimwe zvose kuti tizviite. Zvino akauya akati, hama Branham, munodzidzisa kuti kunongori naMwari mumwe. Ndikati hongu changamiri. Akati zvinoka akati, ndinotenda kuti kuna Mwari mumwe, asi Mwari mumwe muvanhu vatatu. Ndikati madzichangamiri, dzokorora izvozvo zvakare. Akati Mwari mumwe ari muvanhu vatatu. Ndikati makaenda kuchikoro kupi? Zvino akandiudza chimwe chikoro chebhaibheri. Ndikati ndinogona kuzvitenda. Haugone kuva munhu usina kuva nehunhu. Uye kana uine hunhu, uri hunhu humwe kwauri iwe. Uri munhu akazvimiririra ari oga, dunga munhu. Uye akati zvino vadzidzi vebhaibheri havatombogona kutsanangura izvozvo. Ndakati ndezvechizaruro. Uye akati handikwanise kugamuchira chizaruro. Ndikati zvino hapana nzira yokuti Mwari vangambofa vakasvika kwamuri, nokuti zvakavanzwa kumeso evakachenjera nevakangwara, uye zvikazarurirwa vacheche. Zvakazarurwa chizaruro, zvakazarurwa kuvacheche vanokwanisa kuzvigamuchira vachidzidza. Ini ndikati hapangavi nenzira yokuti Mwari vasvike kwamuri, munozvivharira kure navo. Bhaibheri rose chizaruro chaMwari. Chechi yose yakavakirwa pachizaruro chaMwari. Hakuna imwe nzira yekuziva nayo Mwari kunze kwechizaruro. Kune uyo mwanakomana anomuzarurira chizaruro. Zvose chizaruro. Saka kurega kugamuchira chizaruro, zvino unongova mudzidzi webhaibheri akatonhora, uye hapana tariro kwauri. Zvino tinoona kuti munhu uyu akanga asina baba, asina amai, asina mavambo emazuva kana kuguma kweupenyu. Aiva Mwari and Morphe. Zvino izwi rinouya, izwi rechigiriki rinoreva kuti shanduko, ndiro rakashandiswa achizvishandura and Morphe kubva kuva mumwe munhu kuve munhu mumwe chete, izwi rechigiriki ipapo enmofe rinoreva rakatorwa kubva pane vanoita mitambo wekuti munhu mumwe chete ari kushandura chifukidzo chake kuti ave mumwe womunhu sezvakaita kuchikoro munguva pfupi apfuura ndinotenda kudaro Rebecca asati apedza chikoro vaive nemumwe wemutambo waShakespeare zvino mumwe mujaya akatopota achishandura nhumbi dzake kakawanda nokuti aitamba zvikamu zviviri kana zvitatu zvakasiyana asi ari munhu mumwe akabuda imwe nguva akanga ari munhu akaipa uye paakazobuda panguva inotevera akanga ari mumwe womunhu uye zvino izwi rechigiriki enmofe rinoreva kuti iye akashandura chifukidzo chake uye ndizvo zvakaitwawo namwari ndimwari mumwe chete nguva dzose mwari muchimiro chababa mweya shongwe yemoto mwari mumwe chete akaitwa nyama akagara pakati pedu enmofe akabuditswa kuti aonekwe uye zvino mwari mumwe chete iyeye ndiye mweya mutsvene baba mwanakomana mutsvene kwete vana mwari vatatu mahofisi matatu mabasa matatu amwari mumwe bhaibheri rakati kuna mwari mumwe kwete vatatu asi ndizvo zvavakanga vasingakwanise haugone kugadzirisa izvi uyewo vana vana mwari vatatu haungamboudza mujudha izvozvo ndinokuudza izvozvo uyo anoziva zviri nani anoziva kuti kuna mwari mumwe cherechedzai sechivezwa anovanza nechifukidzo pamusoro pacho ndizvo zvakaitwa namwari kuzera rino zvanga zvakavanzwa zvinhu zvose izvi zvanga zvakavanzwa uye zvinofanira kuzarurwa muzera rino zvino bhaibheri rinoti zvichazarurwa munguva dzekupedzisira zvakafanana nemuvezi achichengeta chivezwa chake chake chaakagadzira chose chakafukidzwa kusvikira panguva yaanobvisa chifukidzo pachiri zvino hechoka icho uye ndizvo zvanga zvakaita bhaibheri ranga riri basa ramwari rakafukidzwa uye ranga rakavanzwa kubva pamavambo enyika uye nezvakavanzika zvaro zvakapetwa kanomwe zvino mwari vakavimbisa muzuva rino muzera rekereke yeraodhikiya kuti vaizobvisa chifukidzo kubva pachinhu chacho chose tobva tachiona chinhu chakabwinyiswa zvakadini mwari enmofe vakafukidzwa mushongwe yemoto mwari enmofe munhu anonzi Jesu mwari enmofe muchechi yavo mwari vari pamusoro pedu mwari vainesu mwari vari matiri kuzvideredza kwamwari kumusoro uko vatsvene hapana aigona kuvabata vakagara pamusoro pegomo uye kunyange mhuka yaigunzva gomo iri yaitofanira kufa ndokubva mwari vaburuka vakashandura tende ravo uye vakadzika nokugara pamwe nesu vakava mumwe wedu zvino takavabata bhaibheri rakadaro Timotiyo wokutanga 3:16 pasina gakava chakavanzika cheumwari chikuru nekuti mwari vakaratidzwa munyama vakabatwa nemaoko mwari vakadya nyama mwari vakanwa mvura mwari vakarara mwari vakachema vakanga vari mumwe wedu zvakafananidzwa zvakanaka mubhaibheri ndivo vaive mwari vari pamusoro pedu mwari vainesu zvino ndimwari matiri mweya mutsvene kwete munhu wechitatu munhu mumwe cheteyo mwari vakauya pasi vakava nyama uye vakafa rufu muna kristu kuitira kuti vakwanise kuchenesa chechi kuitira kuti vapinde mairi vachiitira kuyanana mwari vanoda kuyanana ndizvo zvavakagadzirira munhu pakutanga kwaiva kuyanana mwari vaigara vega nemakerubhi uye cherechedzai zvino vakasika munhu munhu ndokuwa saka vakadzika ndokudzikinura munhu nokuti mwari vanoda kunamatwa shoko chairo rokuti mwari rinoreva chinhu chinonamatwa uye ichi chinouya pakati pedu seshongwe yemoto sechimwe chinhu chinoshandura mwoyo yedu ndivo mwari vamwe chete vakati ngakuve nechiedza chiedza ndokuvapo ndivo vamwe chete zuro nhasi nokusingaperi zvino pakutanga mwari vaigara vega nezvizenga zvavo sezvandataura nezvazvo mangwanani ano ndidzo pfungwa dzavo kwakanga kusina chinhu vachingova mwari voga asi vaiva nepfungwa sezvinongoita mugadziri wezvivakwa mukuru anogona kugara pasi mupfungwa dzake odhirowa zvaanofunga kuti ndizvo zvaari kuzovaka
kusika. Zvino haagone kusika. Anogona kutora chimwe chinhu chakasikwa ochigadzira mune chimwe chimiro. Nokuti Mwari ndiwo nzira vega, mumwe chete anogona kusika. Asi anoisa mupfungwa dzake zvaachazoita, uye ndidzo pfungwa dzake, ndizvo zvishuwo zvake. Zvino ipfungwa, obva aitaura. Zvino robva rava shoko. Zvino shoko ipfungwa kana yaratidzwa ishoko. Pfungwa yaratidzwa ishoko, asi inofanira kutanga iri pfungwa. Saka zvizenga zvamwari zvino zvinozova pfungwa, zvobva zvazova shoko. Cherechedzai avo vane upenyu husingaperi manheru ano vakanga vainavo uye vari mavari mumufungo wavo, pasati pambova nengirozi, nyeredzi, kerubhi kana chero chii zvacho. Ndeve muna zienda nakuenda. Uye kana uine upenyu husingaperi, wakagara uripo, kwete munhu wauri pano, asi chimiro nemaumbirwo ayo Mwari vasina magumo. Zvino kana vaine magumo havasi Mwari. Mwari vanofanira kunge vasina magumo. Isu tine magumo, ivo havana magumo. Iye vakanga vari kwese kwese vachiziva zvose uye vaine masimba ose. Kana vasiri, saka havakwanisi kuva Mwari. Vanoziva zvinhu zvose, nzvimbo dzose, nokuda kwokuvapo kwavo kwese kwese. Kuziva kwese kunovaita kuti vave kwese kwese. Ivo munhu havana kuita semhepo. Ivo munhu vanogara mumba. Asi nekuda kwokuziva zvose vachiziva zvinhu zvose zvinovaita kuti vave kwese kwese, nekuti vanoziva zvose zviri kuitika. Hapagone kuva nenhata inobwaira meso ayo vasingaizive. Uye vakaiziva pasati pava nenyika kuti yaizobwaira maziso ayo kangani, uye kuti inenge ine mafuta akawanda zvakadii mairi. Nyika isati yatombovapo, ndiko kusava nemagumo. Hatikwanise kuzvinzwisisa mupfungwa dzedu, asi ndiwo Mwari. Mwari vasina magumo. Uye rangarirai, iwe maziso ako, chimiro chako, chero zvawaiva, waive mukufunga kwavo pamavambo. Uye chinhu chega chauri kuratidzwa shoko. Mushure mekunge vazvifunga vakazvitaura. Zvino hezvo kauri pano. Kana zvisizvo, kana wakanga usiri mupfungwa dzavo, hapana nzira zvachose yekuti uzombovapo. Nekuti ndivo vacho vanopa upenyu husingaperi. Munorangarira maverengero ataita Magwaro, kwete uyo anoda kana uyo anomhanya, asi Mwari. Uye kuti kufanotemera kwavo kumire kuri kwechokwadi, vaigona kusarudza nguva ipi zvayo isati yasvika. Uyo Mwari vanoita zvavanoda mukusarudza kwavo. Manga muchizviziva here? Mwari vanoita zvavanoda. Ndiani aiva shure uko kuti avaudze nzira iri nani yekusika nyika? Ndiani angava neushingi hwokuvaudza kuti vari kukanganisa pabasa ravo? Kunyange shoko racho chairo pacharo rinozvitongera roga. Kunyange chizaruro chinozvitongera choga. Vanozarura kune wavanoda kuzarurira. Chizaruro chaicho pachezvacho chinozvitongera muna Mwari. Ndiwo mabonderero anoita vanhu pazvinhu, nekusvetukira pazvinhu, nekurovera pazvinhu, vasingazive zvavari kuita. Mwari vanoita zvavanoda mumabasa avo. Zvino tinovawana pamavambo, zvizenga zvavo. Uye zvino waiva navo ipapo. Ipapo ndipo panozoonekwa bhuku reupenyu. Zvino tinoverenga nechepano muna zvakazarurwa chitsauko 13 ndima 8 kuti chikara chinouya panyika mumazuva ano ekupedzisira chichanyengera vanhu vose vari panyika, avo vane mazita avo asina kunyorwa mubhuku reupenyu regwayana kubva pamavambo enyika. Vafungei, Jesu asati atombozvarwa, makore 4,000 asati auya panyika, uye zviuru zvakawanda zvemakore iwe usati wauya panyika, Jesu mupfungwa dzamwari akafira zvivi zvenyika. Uye bhuku reupenyu rakagadzirwa, zita rako ndokuiswa mubhuku reupenyu iroro nyika isati yavambwa. Ndicho chokwadi chebhaibheri. Unoona, zita rako rakagadzwa naMwari ndokuiswa mubhuku reupenyu nyika isati yavambwa. Wakanga urimo muzvizenga zvavo. Hauzvirangarire kwete, nekuti unongova chikamu cheupenyu hwavo. Uri chikamu chaMwari paunova mwanakomana kana mwanasikana waMwari. Sezvo unongova chikamu chababa vako vepanyika. Ndizvozvo chaizvo. Uri murume anotakura chizenga ropa. Uye kana icho chapinda muzai, zvino unova chikamu chababa vako. Uye amai vako chikamu chababa vako zvakare. Saka imi mose muri chikamu chababa venyu. Glory. Zvinobva zvabudisa sangano kunze zvachose. Zviro kwazvo zvinodaro. Mwari mune zvose. Zvimbo yoga. Cherechedzai zvino. Zvizenga zvavo. Zvino zvizenga izvi zvaiva kutanga Mwari. Pfungwa yacho. Chizenga pachacho. Zvose mune mumwe. Zvisina kuratidzwa. Zvino pavakazoratidza kepiri, vakazova shoko ipapo. Uye zvakare shoko rakazoitwa nyama rikagara pakati pedu. Mutsvene Johani chitsauko chokutanga uye ndima yokutanga. Cherechedzai, izvi zviri pakutanga, asi kumashure kwacho wazienda kuenda. Cherechedzai, pakutanga shoko rakanga riripo. Nguva payakatanga rakanga riri shoko. Asi risati rava shoko, raiva chizenga, pfungwa, rikabva raratidzwa pakutanga kwaiva kuratidzwa shoko. Zvino tava kusvika pana Merikizedheki. Ndiye munhu uyu asinganzwisisiki. Pakutanga shoko rakanga riripo, zvino shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Zvino shoko rakazova nyama ndokugara pakati pedu. Batai ipapo zvino, cherechedzai. Uvepo hwavo hwavo hwekutanga hwaiva mweya. Mwari vari vemweya. Zvakanaka. Mukuru wokusingaperi. Chepiri, vakatanga kuzviumba pachavo kuti vave nyama. Mutiofani inodaidzwa kudaro. Shoko. Mutumbi. Ichi zvino ndicho chimiro chavaiva machiri pavakasangana naAbrahama vachinzi Merikizedheki. Vakanga vari muchimiro chetiofani. Zvino tichasvika kwazviri uye tozviratidza mumaminitsi mashoma ichi vachitendera. Vakanga vari shoko. Tiofani chinhu chawaisa kwanisa kuona, inogona kunge iri pano chaipo zvino, asi usingagone kuiona. Zvakangofanana tingati seterevhizheni ndemune chimwe chiyero. Terevhizheni, vanhu vari kufamba nemukamuri ino zvino vachiimba, pane mavarawo zvakare. Asi ziso rinongoshanda bedzi pasi pepfungwa shanu. Mutumbi wako wose unongoshanda bedzi pasi pepfungwa shanu waro. Uye iwe unongoshanda bedzi uri pasi pezvakaganurirwa ziso kuti rione. Asi pane chimwe chiyero chinogona kuonekwa nekushandurwa neterevhizheni. Zvino terevhizheni haigadzire mufananidzo. Terevhizheni inongoupinza mugwara remagetsi. Zvino ipapo skirini yeterevhizheni yobva yazvibata. Asi mufananidzo wacho uripo kubva pakutanga kwacho. Terevhizheni yaiva pano Adamu paakanga ari pano. Terevhizheni yaive pano Eria paakagara pagomo rekameri. Terevhizheni yaivepo Jesu weNazareta paakafamba pamahombekombe eGarirea. Asi muchangobva zvino kuiwana. Havaigona kunge vakazvitenda kumashure uko. Waizonge uri anopenga kutaura chinhu chakadaro. Asi zvino yava mazviro kwazvo. Uye ndizvowo zvazviri kuti Kristu ari pano. Ngirozi dzaMwari dziri pano. Uye nerimwe zuva mumerini yamuhuru iri kuuya. Zvichangonyanya kuve mazviro kwazvo kupfuura terevhizheni kana chero chii zvacho, nekuti dziri pano. Vanozvizarura muchimiro chavo chikuru chezvavakataura, vachizvishandura kuva muranda wavo uye vachizviratidza pachavo. Zvino hevano ava muchimiro chemweya, uye vanobva vauya vari muchimiro chaEnmorphe. Zvino vakauya kuna Abrahama. enmofe.
Abrahama
pakanga achidzoka kubva kunouraya madzimambo. Merikizedeki ndokuuyapo. Akataura naye. Rimwe zuva mupepa naure Tucson. Ndaiverenga imwe nyaya yekuti pakanga paine mukadzi aityaira achidzika nemugwagwa ndinotenda anenge makiromita 65 80 pahour. Zvino akarova imwe hara wayenge akapfeka overcoat. Akaridza mhere ndokumisa motokari yake akamukandira mudenga mugwenga riri pachena chena chaipo. Uye akamhanya achidzoka shure kuno mutsvaga. Zvino akanga asipo. Saka mudzimai uyu akaitei? Vamwe vanhu vaiva shure kwake vakazviona zvichiitika. Vakaona mutana achienda mudenga overcoat yake ichizeya. Saka vakamhanya vachidzoka kuti vaone zvaitika. Havana kuwana murume uchero pai zvapo. Vakafonera mapurisa. Mapurisa akauya kuzoongorora nzvimbo yacho. Pakanga pasina munhu ipapo. Zvino mumwe nemumwe wavo akapupura kuti motokari yagwina gwina nokurova murume wacho aenda mudenga uye munhu wese azviona zvapupu uye mota mbiri kana nhatu dzakazara nevanhu vakazviona zvichiitika. Kwava kuchizoona kuti makore mashanu akapfuura pakanga paine harawa yainge yakapfeka overcoat yakarohwa uye ikaurayiwa panzvimbo imwe cheteyo. Paunobva pano hauna kufa. Unofanira kudzoka kunyange kana uri mutadzi uye ugotongwa maererano nemabasa akaitirwa mumutumbi iwoyo. Kana tabhanekeri ino yepanyika ichinge yaparadzwa, tine imwe yakatomirira enmofe ndiro shoko racho. Zvino Mwari mudano iri idano iri rekusika kwavo gare gare ndokuzoumbwa kuva nyama Jesu kubva pakuva chii? Kubva pamavambo makuru mweya. Zvino ndokuderera kuva shoko richizvibuditsa pacharo. Shoko harisati razvigadzira rangotaurwa enmofe. Gare gare vanozova nyama Jesu anofa kuti aravire rufu kuitira isu tose vatadzi. Abrahama paakasangana naye aiva Merikizedheki. Ano bedenura pano zvichaitwa nezvizenga zvese kumagumo kwekupedzisira. Mwanakomana wese waAbrahama, mwanakomana wese wekutenda, zviro kwazvo achaita zvimwe chetezvo. Asi ndinoda kutarisa kuti tinofanira kuuya sei. Zvakare tinomuona achizarurwa pano muna Rute na Boaz semudzikinuri wehama kuti aifanira kuuya sei kuti ave nyama. Zvino tinoona zvizenga zvevanakomana vemweya wake havasati vapinda muchimiro chemutumbi weshoko. Asi theophany, mutumbi uyu uri pasi peshoko uye zvikuru wakamirira tariro huru kushandurwa kwemutumbi. Zvino musiyano uri pakati pake newe semwanakomana, munoona iye aiva pamavambo shoko enmofe mumutumbi. Akapinda ndokugara mune iwoyo ari mumunhu waMerikizedheki. Zvino gare gare hatina kuzombonzwa zvakare nezvaMerikizedheki nokuti akazova Jesu Kristu. Merikizedheki aiva muprisita asi akazova Jesu Kristu. Zvino iwe wakachirika iwoyo nekuti muchimiro ichocho aiziva zvinhu zvese. Zvino iwe hausati wambokwanisa kuzviziva nazvino. Wakauya saAdhama seni, wakabva pakuva chizenga uchinova nyama kuti ugoedzwa. Asi kana upenyu huno hwapera, kana tabhanekeri ino yepanyika yaparadzwa, tine imwe kare yakatomirira. Ndiko kwatinoenda, ndiro shoko. Ipapo tinogona kutarira shure toona zvatakaita. Zvino hatizvinzwisise. Hatina kumbobvira tava shoko, takangova munhu wenyama kwete shoko. Asi zvino tarisai, zvinonyatsozvijekesa pachena. Haufi wakava shoko kunze kwekunge wakanga uri pfungwa pakutanga. Zvinoratidza pachena kufanotemera kwaMwari. Maona, haugone kuva shoko kunze kwekunge uri pfungwa. Waifanira kunge uri mukufunga kutanga. Asi munoona kuti ugone kumira pamuedzo, waitofanira kuchirika Theophany iyoyo. Waitofanira kuuya pasi pano uri munyama kuti uedzwe nechivi. Uye zvakare kana ukamira, vose avo baba vakandipa vachauya kwandiri, uye ndichamumutsa nemazuva ekupedzisira. Munoona, waifanira kudaro kutanga. Uye zvino munoona akauya pasi mauyiro emazuva ose kubva pachizenga kuenda nyika isati yavambwa, zita rake rakaiswa mubhuku reupenyu reGwayana. Zvino kubva ipapo akazova shoko Theophany inogona kuonekwa yonyangarika. Zvino akazova nyama uye akadzoka zvakare. Akamutsa mutumbi mumwe chete iwoyo muchinano chakabwinyiswa. Asi wakachirika Theophany ukava munhu wenyama kuti ugoedzwa nechivi. Uye zvadaro kana tabanekeri iye panyika yaparadzwa tine imwe yakatomirira. Hatisati tava nemitumbi yacho nazvino. Asi tarirai, kana mutumbi uno wagamuchira mweya waMwari, upenyu husingafe mukati mako, unokanda mutumbi uno pasi pekutonga kwaMwari. Haleluya! Uyo akaberekwa naMwari haite chivi. Haangatadzi. Varoma 8:1. Naizvozvo zvino hakuna kupiwa mhosva kune avo vari muna Kristo Jesu. Havafambi maererano nenyama asi maererano nemweya. Hezvo kaizvo. Munoona? Zvinoisa mutumbi wako pasi. Hausungirwe kuti uti dai ndaingogona kusiya kunwa, dai ndaingogona. Ingopinda muna Kristo. Zvino zvose zvinoenda. Munoona? Unoona nekuti mutumbi wako uri pasi pekutonga kwemweya. Hausisiri pasi pezvinhu zvenyika. Zvakafa. Zvakafa. Zvivi zvako zvakavigwa murubhabhatidzo. Uye wavachisikwa chitsva muna Kristu. Uye mutumbi wako uchizviisa pasi pemweya. Unoedza kurarama mhando chaiyo yeupenyu. Semi madzimai munozviti mune mweya mutsvene. Uye muchibuda muno muchipfeka zvikabudura nezvimwe. Ungazozviita sei? Ko mweya waMwari uri mauri ungambokurega uchiita chinhu chakadaro sei? Hazvingokwanisike kudaro. Zviro kwazvo hazvigone kudaro. Haasi mweya wetsvina, iye mweya mutsvene. Zvino kana wava pasi pemweya iwoyo, zvinokandira zvese zvauri pasi pemweya iwoyo. Uye mweya iwoyo hausi chimwe chauri kunze kwembeu yeshoko iyi yakaratidzwa pachena kana kuti yakamutswa. Haleluya! Ikaitwa mhenyu. Uye Bhaibheri rikati usaite izvi, mutumbi iwoyo unokurumidza kutendeukira kwariri. Hapana mubvunzo. Uye chii ichocho? Ndirwo rubatso rwerumuko. Mutumbi uno uchamutswa zvakare nokuti wakatotanga. Waimbova pasi pechivi nematope nekuora, asi zvino wava nerubatso, washandurwa kuva wekudenga. Zvino ndirwo rubatso rwekuti uri kupinda mukubvutwa. Ndirwo rubatso. Munhu anorwara akarara achifa pasisina chasara kunze kwerufu. Ndizvo zvega zvinogona kuitika. Ndakaona vanhu vaive mimvuri vakadyiwa kare nekensa neTB. Ndozovaona vanhu ivava chinguvana mushure maizvozvo vakaita semunhu wese zvizere uye vakasimba. Kana pasina kupodza kwaMwari, saka hakuna kumuka kubva kuvakafa. Nokuti kupodza kwaMwari ndirwo rubatso rwokumuka kubva kuvakafa. Amen. Munoziva kuti mari yerubatso chii? Handiti mubhadharo wekufanira kubatira. Akakuvadzwa nekuda kwekudarika kwedu nemavanga ake takapodzwa. Cherechedzai kuti zvinoshamisa sei. Tinomuda. Zvino mutumbi uno uri pasi pekutonga kwemweya. Hausati wapinda muchimiro cheshoko. Asi tichiri muchimiro chenyama. Asi tiri pasi peshoko. Kufa munyama kunotisvitsa ikoko. Zvimwe chetezvo, funga nezvemwana mudiki. Unogona kutora mukadzi zvisinei kuti ane mwoyo wakaipa sei. Paanenge aine pamuviri uye ava kusvika pakunova amai. Tarisai mwana uyu asati azvarwa. Handina basa kuti mukadzi uyu ane utsinye hwakadii. Anobva aita mutsa chaizvo. Pane chimwe chinhu nezvake chinoita. Chinoita seumwari kuona amai vadiki vachigadzirira kuva amai nemucheche. Sei zvakadaro? Mutumbi mudiki iwoyo zvino hausati wava mupenyu nazvino. Munoona? Chinhu choga chauri unongova nyama nemamhasuru kupfuura mudiki ikoko. Anongova mamhasuru ari kugwina gwina. Asi kana abuda kubva muchizvaro, Mwari vanofemera mweya woupenyu maari. Zvino anobva akwetsura mhere. Munoona? Sekungova chokwadi kwekuti kune mutumbi wenyama uri kuumbwa, pane mutumbi wemweya wekugamuchira uchingosvika pano. Zvino kana munhu azvarwa patsva kubva kudenga, anova mucheche wepamweya muna Kristu. Uye zvakare
kana nguo ino ye nyama yadonhedzwa pane mutumbi wenyama tiofani mutumbi usina kugadzirwa nemaoko usina kuberekwa nemudzimai watinoenda kwauri zvino mutumbi iwoyo unodzoka wotora mutumbi wakabwinyiswa ndicho chikonzero jesu akaenda kugehena paakafa uye akanoparidzira kumweya yakanga iri mutirongo akadzokera kutiofani iyoyo.
Oh, marvelous.
Oh, zvinoshamisa zvikuru. Tinotenda Mwari. Vakorinde vechipiri 5:1. Kana mutumbi uno wepanyika ukaparadzwa, tabanekeri ino yepanyika, tine mumwe. Nona, takauchirika iwoyo. Ndokuuya kubva kuna Mwari chizenga. Kuti tive nyama, kuti tiswe pamuyedzo nekuzo yedzwa nechivi sezvakaita Adam. Asi kana kuedza kweshoko ravo kwapera ipapo tinotorwa kumusoro kune mutumbi uyu watakagadzirwa isu nyika isati yavambwa ndiro shoko ipapo ratakachirika kuti tiuye iko kuno zasi kuno kuzoedzwa nekuiswa pamuedzo dai takauya kubudikidza naiwoyo pangadai pasina muedzo taizoziva zvinhu zvose ndicho chikonzero Jesu aiziva zvinhu zvese nekuti aiva shoko asati ava nyama. Zvino tinobva tazova shoko. Pano tinoumbwa mumufananidzo weshoko kuti tive mugoverani weshoko. Tidye pashoko nekufanotemerwa kubva pamavambo. Unoona here kachimvari kadiki kayake upenyu kawaiva nako mauri kubva pakutanga wakatanga rwendo rwako. Vazhinji venyu munogona kuzvirangarira. Wakajoina chechi iyi uye ukajoina chechi iyo waiedza ichi nechocho hapana chaigutsa. Ndizvozvo chaizvo. Asi rimwe zuva wakangoricherechedza. Ndizvozvo. Umwe usiku ndaidzidzisa kune imwe nzvimbo. Ndinofunga kwaive kunze kuCalifornia kana Arizona. Nezve ndinotenda kuti ndakambotaura kanyaya kadiki pano nezve murume akarindirisa huku uye ine zaire chapungu pasipayo. Zvino chapungu chiapa chakachechenywa chaiva shiri inosekesa yatiamboonekwa nehuku idzi. Asi chakafamba famba ndicho chakanga chakashata pakati padzo nokuti chaingotadza kunzwisisa kuti huku iyoyo inokukudza nekuparapara sei pamurwi iwoyo wemanyowa zvinoyodya. Chaisakwanisa kubata pfungwa yacho. Vaibva vati uya kuno udye mudikani. Asi akanga ari chapungu. Akanga asingadyi nenzira iyoyo. Chakanga chisiri chikafu chake. Saka vaibata mhashu nezvimwewo zvakawanda munoziva. Vodaidza tuhukwana tudiki. Zvino tuhukwana twose itwotwo twaifamba pamwepo tuchikukudza nekudya. Asi chapungu chidiki chaisatongokwanisa kuzviita. Hazvina kutadzika zvakanaka kwachiri. Saka rimwe zuva amai vacho vakauya vachichivhima. Zvino chainzwa huku iyoyo ichikukudza. Chaiedza nepachaigona napo kuti chikukudze asi chaitadza kuzviita. Chakaedza kurira sehuku asi chaitadza kuzviita. Munoona chaiva chapungu. Icho pakutanga kwacho chakanga chiri chapungu. Chakangochechenyerwa pasi pehuku. Ndizvo zvakafanana nedzimwe nhengo dzechechi. Zese ndizvo zvingade kuva kuda 1 kubva pane akararirwa. Akarurama. Asi rimwe zuva mai vacho vakagururuka. Zvino vakarira. Chakazvicherechedza. Zvainzwika zvakanaka. Sei, chakanga chiri chapungu kubva pakutanga kwacho. Ndizvo zvazviri neevhangeri. Kana shoko, kana simba raJesu Kristu. Kana munhu. Akafanotemerwa kuupenyu usingaperi. Akanzwa kurira ikoko kweshokwadi. Kudanidzira kwaMwari hapana chinogona kumudzivisa kubva pakuri. Chechinogona kuti mazuva ezvishamiso akapfuura kukuku. Mira pano udya ichi uye womira pano wodya icho. Zvinhu izvozvo zvemuchirugwi hazvichiitire zvachose. Chaenda. Zvinhu zvese zvinogoneka. Chinosimuka chichibva pasi. Ndosaka dambudziko rine vakristu mazhinji nhasi havakwanisi kubvisa tsoka dzavo kubva pasi. Mai vekare vakati mwanakomana svetuka uri chapungu kwira kumusoro kuno kwandiri. Chikati amai handisati ndambosvetuka muupenyu hwangu. Vakati zvinoka iwe svetuka uri chapungu kutanga kwacho hausi huku. Saka chakasvetuka nekutanga ndokufambisa mapapiro acho. Hazvina kunyanyochibatsira asi chakasimuka hacho kubva pasi. Ndiyo nzira yatinoita nayo. Tinogamuchira Mwari nokutenda neshoko rakanyorwa. Mune chimwe chinhu imo momo ndio upenyu usingaperi huya wakafanotemerwa kwahuri. Sekuru nambuya vacho vaiva zvapungu. Chaive chapungu nzira yose kudzokera kumashure. Chapungu hachivhengane nezvimwe zvinhu. Hachisi masanganiswa zvachose ichapungu.
Zvino
mushure mekunge wacherechedza kuti shoko ramwari chairo chaiva chikafu chezvapungu, wakabva wasiya chimwe chinhu chacho. Wakabva zvino waumbwa kuva mumufananidzo mupenyu wamwari mupenyu. Wakanzwa kubva kutiofani yako. Kana mutumbi uno wepanyika waparadzwa, tine mumwe wakamirira. Munoti ndizvo here amabranamu? Zvakanaka. Ngatitorei zvapungu zvishoma uye tozvitarisa kwemaminitsi mashoma. Paiva nezita murume ainzi Mozisi. Munhu wese anoziva kuti muprofita anonzi chapungu mubhaibheri. Kwaiva nemuprofita ainzi Mozisi. Zvino rimwe zuva Mwari vakamudana uye havana kumutendera kuti aende mhiri kwenyika. Zvino iye akafira padombo, ngirozi dzakamutora ndokumuviga. Paiva nemumwe murume chapungu asina kana kutombobvira afa, akangofamba achiyambuka Jorodhani. Mwari ndokutumira ngoro yemabhiza pasi. Zvino nguo yenyama iyi akaidonedza pasi uye akasimuka ndokubata mubayiro usingaperi. Makore 800 akatevera. Makore 800 akatevera pagomo rekushandurwa. Epanoi pakanga pamire varume vai vaviri. Mutumbi waMozisi wakanga waora kwemazana emakore. Asi epano pakanga ari kuchimiro chekuti kunyange Petro, Jakobo naJohane vakamucherechedza. Amen. Kana tabhanekeri ino yepanyika yaparadzwa, kana uri chizenga chaMwari chakaratidzwa pano panyika, une mutumbi wakamirira mushure mekunge wasiya nyika ino. Avo kavainge vakamira pagomo rekushanurwa mutiofani yavo, nekuti vakanga vari vaprofita uko kwaiuya shoko kwavari. Uyewo ngaticherechedzei mumwe muprofita. Imwe nguva ane zita rekuti Samueri akanga ari munhu mukuru. Akanga adzidzisa Israeri akavaudza kuti havafanirwa kuva namambo. Akati, ndakambotaura here chinhu chimwe kwamuri muzita rashe chisina kuitika? Vakati, kwete, zvese zvawakagara uchitaura muzita rashe zvakaitika. Akanga ari muprofita. Zvino akafa. Anenge makore matatu kana mana akatevera, mambo akapinda mudambudziko. Yakanga iri nguvapo ropa raJesu Kristu rainge risati radeurwa. Akanga ari muparadhiso. Zvino muroi wekuEndori akadana mumwe munhu kuti auye kuzonyaradza Sauro. Zvino muroi paakamuona achisimuka akati, ndinoona Mwari mudika achisimuka kubva panyika. Uye shure kwekunge murume wacho afa, avigwa uye aorera muguva. Heunoka amire ipapo mubako iroro akapfeka hanzu dzake dzemuprofita, uye akanga achiri muprofita. Amen. Nekuti akati, wandidanirei kubva pazororo rangu uchiona kuti wava muvengi kuna Mwari? Mutarisei achiprofita. Mangwana manheru panguva ino uchange uneni. Akanga achiri muprofita kunyange akanga abuda mumutumbi uno. Munoona, akanga ari pano uye aiva chikamu cheshoko iroro. Uye akapinda kubva kuupenyu hwenyama achidzokera mumutumbi waakanga agadzirirwa nyika isati yavambwa. Akapinda mutiofani yaiva shoko. Mazvibata here? Ndiko kunoenda vatendi vese kana tichinge tabva pano. Zvino muchimiro ichocho chidzitiro ipapo chinobviswa. Unoona, iwe uri shoko zvakare kana uchinge wapinda imomo. Semwana mucheche, sezvandambotaura nguva shoma yadarika. Zvino cherechedzai, Mwari ngavarumbidzwe nekuda kwezvisimbiso zviri kuzaruka izvi. Ndiwo munamato wangu kuziva zvinhu izvi. Zvino chizaruro chechokwadi chaMerikizedheki chinobuda pachena. Chii? Aiva Mwari shoko asati ava nyama. Mwari shoko. Nekuti aifanira kudaro. Hakuna mumwe aigona kunge asingafisaye. Munoona? Ndaiva nababa naamai. Waiva navo zvakare. Jesu aiva nababa naamai. Asi murume uyu akanga asina baba kana kuva naamai. Jesu ane nguva yaakatanga. Murume uyu haana. Jesu akapa upenyu hwake. Murume uyu haikwanisa nokuti aiva upenyu. Uye ndiye munhu mumwe chete nguva dzose. Ndinoimba kuti Mwari vanozvizarura kwamuri. Munhu mumwe chete iyeye nguva dzose. Cherechedzai dunhurirwa rake. Mambo wekururama. Zvino vaibheru 7:2. Mambo wekururama namambo werugare. Iye ndimadzimambo maviri. Zvino tarisai, vaHebheru 7:2. Mambo wekururama Zakare, ari mambo erugare. Iye ndi madzi mambo maviri ipapo.
Now since he has come in the flesh,
zvino sezvo akauya munyama.
And received his body
ndokugamuchirwa mutumbi wake kumusoro. Muna zvakazarwa 21:16 anonzi iye mambo yemadzi mambo. Ndiye vese vari vatatu pamwe chete.
See?
Unoona, mambo Mwari, mambo Tiofani, mambo Jesu, ndiye mambo wemadzi mambo. Zvese zvakasangana, sezvakangoita munhu wemukati, mutumbi nemweya, zvese zvinouya kuzoumba chinhu chimwe. Zvakarewo ndivo baba, vaive kutanga, mwanakomana, nemweya mutsvene, mweya. Mambo wekururama, unhu wemweya. Tiofani, mambo werugare. Tiofani.
And in flesh he was king.
Uye munyama, aiva mambo wemadzi mambo.
Same person.
Munhu mumwe chete.
When the
apo Tiofani, Moses akamuona. Exodus 33:2. Akanga ari Tiofani. Moses aida kuona Mwari, akanga anzwa inzwi ravo, akava anzwa vachitaura naye, akavaona mugwenzi momo seshongwe yemoto huru. Zvino akati, ndimi ani? Ndinoda kuziva kuti ndimi ani. Moses akadaro. Ndishaisa, kana mukaita kuti ndikuonei, ndingada kuona chiso chenyu. Vakati, hapana munhu angaona chiso changu. Vakati, ndichaisa ruoko rwangu pameso ako, uye ndichapfuura nepo. Zvino, unogona kuona musana wangu asi kwete chiso changu. Maona? Zvino, pavakadaro, waiva musana wemunhu. Yakanga iri Tiofani. Zvino, shoko rakauya kuna Mozisi. Ndiri. Ndiro rakanga riri shoko. Shoko rakauya kuna Moses muchimiro cheshongwe yemoto mugwenzi raipfuta. Wacho ndiri seshoko rinobva padzidzo yeBhaibheri kubva paTiofani waro. Ndiregerereiwo. Vakauya kuna Abrahama semunhu pasi pemuti wemuoki. Zvinotarira ipapo. Kwakauya murume kuna Abrahama vari vatatu uye vakagara pasi pomuti wemuoki vari vatatu. Zvinocherechedzai, mushure mekunge vataura naAbrahama. Sei vakauya? Abrahama ari iye wacho akanga aine vimbiso neshoko remwanakomana aiuya. Uye zvakare akanga ari muprofita weshoko raMwari aivimba neshoko raMwari achidana chero chaipesana sekunge chakanga chisipo. Munoona kuti shoko rakakwana zvakadii? Shoko rakauya kumuprofita. Munoona? Hapo paiva naMwari muTiofani. Zvino Bhaibheri rakati, shoko rinouya kumuprofita. Uye hepano paiva neshoko riri muTiofani. Zvino unoti, aiva Mwari here iyeye? Abrahama akati aiva. Akati zita rake raiva, akamudaidza kuti Elohim. Zvino muna Genesis 1. Munoona kuti pakutanga Elohim akasika matenga nenyika. Muna Genesis 18 tinoona kuti Abrahama akadana munhu uyu akanga akagara ipapo uye akataura naye. Uye aigona kumuudza zvakavanzika zvemoyo wake, akamuudza zvaifungwa naSara ari shure kwake. Abrahama akati, uyu ndi Elohim. Akanga ari muchimiro cheTiofani. Mazvibata here? Cherechedzai. Mushure, zvino tinoona kuti aiva panguva iyoyo ari muchimiro cheTiofani, akamudaidza kuti Ishe Mwari Elohim. Zvino muna Genesis 18 tinoona kuti ichokwadi. Zvino cherechedzai. Abrahama paiva nevatatu vavo pamwe chete. Asi Abrahama paakasangana nevatatu avo akati, Ishe wangu. Asi Roti zasi muSodoma, vaviri vavo vakadzika kuikoko. Zvino Roti akaona vaviri vavo vachiuya ndokuti madzishe angu. Munoona? Dambudziko raiva rei? Chekutanga, Roti akanga asiri muprofita. Ndizvozvo chaizvo. Kana kuti akanga asiri mutumwa wenguva. Saka akanga asina chizaruro zvachose chekuti aiva ani. Ndizvozvo chaizvo. Roti aigona kuadana kuti madzishe. Dazeni vavo aingogona kungoti madzishe. Asi zvisinei kuti Abrahama aona vangani, aingova Ishe mumwe. Havo kavo Mwari, uye ndiye aiva Merikizedheki wacho. Cherechedzai, mushure mekunge hondo yapera, Merikizedheki akapa chirayiro kumwana wake akanga akunda. Pafungei ipapo, chikamu chake iye. Zvino tinoda kuona pano mumufananidzo hechino chiri pachena chirayiro ichi. Mushure mehondo akazvipa iye pachake nekuti chirairo chikamu chaKristu. Uye mushure mekunge hondo yapera, mushure mekunge wapedza, zvino ndipo paunotora Kristu wova chikamu chemunhu uyu. Mazvibata here? Jakobho akaita mutsimba usiku wese uye ndokuramba kumusiya kusvikira amuropafadza. Ndizvozvo chaizvo akarwira upenyu. Uye mushure mekunge kurwa kwapera, zvino Mwari vanokupa ivo pachavo, ndicho chirayiro chavo chechokwadi. Chingwa chiduku nekabhisikiti zvinongochimiririra. Haufaniri kuchitora kunze kwekunge waita mutsimba nazvo uye wava chikamu chaMwari. Rangarirai, panguva iyi chirayiro chakanga chisati chambovambwa, kwete kutozosvikira Jesu Kristu asati afa. Mazana nemazana nemazana emakore akazotevera. Asi Merikizedheki, mushure mekunge mwana wake Abrahama akunda, Merikizedheki akasangana naye akamupa waini nechingwa, zvichiratidza kuti mushure mekunge hondo ino yepasi pano yapera, tichasangana naye kumatenga totora chirayiro zvakare. Achange ari mabiko emuchato. Handichazonwizve zvemuzambiringa kana kudya muchero wacho kusvikira ndaudya nokuunwa nemi patsva muumambo hwababa vangu. Izvozvo here? Cherechedzai, zvakare Merikizedheki akaenda kundosangana naAbrahama asati asvika achidzoka kumusha. Mufananidzo wakanaka sei watinawo pano. Merikizedheki achisangana naAbrahama asati asvika achidzoka kumusha mushure mehondo. Tinosangana naJesu mumhepo tisati tasvika kumusha. Ndizvozvo vaTesaronika vechipiri inotiudza kuti nokuti tinosangana naye mumhepo. Mufananidzo wakanaka waRibheka achisangana naIsaka mumunda mukutonhorera kwezuva. Tinosangana naye muchadenga. vaTesaronika vechipiri inotiudza kudaro, nokuti isu vapenyu uye vakasara hatingatadzisi kana kudzivisa avo vakavata, nokuti hwamanda yaMwari icharira. Vakafa muna Kristu vachamuka kutanga, isu vapenyu uye vakasara tichabvutwa pamwe chete navo kundosangana naShe muchadenga. Yakakwana mifananidzo yose
iyi.
Nokudaro, tiofani kana uchinge wafa uye wapinda mutiofani iyoyo, chii chinoitika? Tiofani inouya panyika kuzotora mutumbi wakadzikinurwa. Zvino kana uri kuno mumhepo, unotora mutumbi kuti usangane netiofani. Hezvo kaizvo, uye wogutwa woenda kunosangana naShe mumakore. Ndianiko Merikizedheki uyu kunze kwaMwari? Zvino tinoona pano zviri pachena chakavanzika chakazara cheupenyu hwedu murwendo nerufu uye nekwatinoenda mushure mekunge tafa. Zvakare, kufanotemerwa kuri pachena pano. Zvinoteererai tichidzidzisa izvi zvakanyatsonaka. Matano echinangwa chekusingaperi avaiva nawo mune chakavanzika chavo chazozarurwa zvino. Cherechedzai, kuchine matanho matatu ekunokwaniswa. Sekudzikinura kwavanoita nyika nenzira imwe cheteyo yavanodzikinura nayo chechi yavo, vanodzikinura vanhu mumatanho matatu. Zvino tarirai, rekutanga kururamiswa sekuparidza kwakaita Luther. Rechipiri kucheneswa sekuparidza kwakaita Wesley. Rechitatu rubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Ndizvozvo kwochizobva kwauya kubvutwa. Zvino nyika vakadzikinura nyika sei? Rekutanga chii chavakaita payakatadza? Vakaisuka murubhabhatidzo rwemumvura. Ndizvozvo akabva adonhedzera ropa rake pairi kubva pamuchinjikwa ndokuichenesa uye akaidana kuti yake pachake. Zvino ipapo chii chaanoita? Sezvo akabvarura nyika yose kubva mauri uye akavandudza chinhu chacho chose nerubhabhatidzo rwemoto wemweya mutsvene, iye achavandudzawo nyika zvakare. Zvino ichapiswa nemoto uye wochenesa utachiona hwose kwemamiriyoni emamaira kuenda mudenga. Zvinhu zvose zvichacheneswa uye kwobva kwava nedenga idzva nenyika itsva. Sezvaungori uri chisikwa chitsva muna Kristu Jesu kana mweya mutsvene wakubata. Munoona? Hezvo kaizvo, chinhu chacho chose chiri pachena sezvachingava. Zvinhu zvese zviri muutatu. Kuberekwa kwepanyama kuri muutatu. Chii chekutanga chinoitika kumudzimai ari kuva nemwana? Chii chinobuda kutanga? Mvura. Chii chinotevera kubuda? Ropa. Idanho ripi rinotevera? Upenyu. Mvura, ropa, mweya. Chii chinoitika kuchirimwa? Chinoora. Chisha kutanga, hunde, chisha notera, mchekechera, chisha notera, chikwande, kotera tsanga, munoona, inobuda ichibva machiri. Matano matatu chete acho kusvikira chasvika patsanga ndizvozvo chaizvo Mwari vanozvisimbisa izvozvo zvagara zviri izvo Mwari vanozvisimbisa kuti ichokwadi voratidza zviri pachena vakafanotemerwa ndivo voga vanozivikanwa murudzikinuro mazvibata here regai nditaure zvakare vakafanotemerwa ndivo vega vanoverengerwa murudzikinuro vanhu vanogona kunge vari kuita sekunge vachifunga kuti vakadzikinurwa asi rudzikinuro chairwo ndeavo vakafanotemerwa nokuti shoko chairo rekuti kudzikinura rinoreva kudzosa ndizvo here kudzikinura chimwe chinhu kudzikinura chero chinhu ndiko kuchidzosera panzvimbo yacho yepamavambo Hareruya! Saka, vakafanotemerwa chete, ndivo vachadzoswa nokuti vamwe havana kubva ikoko. Munoona? Kudzosa. Uriwo kusingaperi naye pamavambo. Upenyu usingaperi wawaiva nawo, pfungwa yake zvawaiva chete, aida kuti iwe uzo. Aida kuti ini ndimire papurupiti, ndotaura. Aida kuti ugare pachigaro maneru ano. Zvino, tinenge tichishumira chinangwa chake chazendana kuenda. Uye, uyo wakabva kumusha, akauya chete panyika kuzoshumira chinangwa chake. Ndizvo here? Zvakanaka. Zvino, mushure mekunge chapera, unodzoswa. Muchimiro chakabviniswa. Wakura, uye, wadzoswa zvakare. Ndosaka Pauro aigona kutaura pavakanga vachivaka danda rokudibura musoro wake. Akati, o rufu, rumborera rwako rwuripi, o guva, kukunda kwako kuripi. Asi ngavavongwe Mwari vanotipa kukunda. Akati, rufu, ndiudze paungandiite kuti ndidaidzire. Guva, ndiudze kuti uchandibata sei. Nokuti ndakabata upenyu usingaperi. Amen. Akazvicherechedza. Rufu, gehena, guva, hapana chaigona kumubata. Uye hapana chinogona kutikuvadza. Tine upenyu usingaperi. Akacherechedza kuti akanga akaropafadzwa neupenyu usingaperi. Sezvakangoita kadonwe kadiki kedova. Kana ndichinzwisisa ndiko handizive zvakanyanya kuwanda nezvemishonga. Asi kunofanirwa kunge kuri kugwamba kwemwando kana mhepo. Zvino kana usiku hwatonhora nekusviba, rinodonha kubva kumatenga uye rodonhera pasi. Radonha kubva kune imwe nzvimbo. Asi mangwanani anotevera zuva risati rabuda, rakarara ipapo kamuchinda kadiki kachibvunda. Asi ingoregai zuva ribude, ritarisei richitanga kupenya. Riri kufara, sei, zuva richazoridaidza kuti ridzokere chaiko kwarakabva. Uye ndizvo zvakaitawo muKristo. Hareruya! Tinoziva kana tikafamba, tichipinda muupo hwaMwari, chimwe chinhu chiri matiri, chinotiudza kuti takabva kune imwe nzvimbo, uye tiri kudzokera zvakare nesimba iroro, riri kuti donza, donwe duku redova. Rinovaima nokupenya, nokudanidzira nokuti rinoziva kuti rinobva kumusoro uko, uye zuva iroro richarikwevera kumusoro ikoko chaiko zvakare. Uye munhu ari chizenga chaMwari, akaberekwa naMwari, anoziva, hareruya, kuti paanosangana nemwanakomana waMwari, achatorwa kubva pano rimwe zuva. Nokuti kana ndikasimudzwa kubva panyika, ndichadhonzera vanhu vose kwandiri. Amen. Zvino, cherechedzai. Zvino tinoona Merikizedheki uye kuti sei Maria akanga asiri amai vake. Ndicho chikonzero akamudana kuti mudzimai, kwete amai. Akanga asina baba, nokuti akanga ari baba. Baba wokusingaperi. Vatatu mune mumwe. Akanga asina amai. Zviro kwazvo kwete. Akanga asina baba. Nokuti aiva baba. Sezvakataurwa nemudetembi imwe nguva, achitaura rumbidzo huru kuna Jesu. Akati, ndini ndakataura naMozisi mugwenzi raipfuta nomoto. Ndini Mwari waAbrahamu, nyamatsasi yamangwanani inopenya. Ndini Alpha, Omega, mavambo kubva kumagumo. Ndini zvisikwa zvose. uye Jesu ndiro zita racho ndizvozvo. Oh, ko imi munoti ndini ani uye vanoti ndakabvepi? Munoziva baba vangu here kana kuti munogona here kutaura zita ravo? Haleluya. Ndiro zita rababa hongu ndakauya muzita rababa vangu uye imi hamuna kundigamuchira. Chokwadi ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Zvino Merikizedheki uyu akava nyama akazvizarura semwanakomana wemunhu paakauya semuprofita. Anouya mumazita matatu emwanakomana: mwanakomana wemunhu, mwanakomana wamwari, mwanakomana wadhavhidha. Paaive pano panyika aive munhu kuti azadzise gwaro. Mozisi akati, Ishe Mwari venyu vachasimudza muprofita akafanana neni. Saka aifanira kuuya semuprofita. Haana kumboti ndiri mwanakomana wamwari, akati ndiri mwanakomana wemunhu. Munotenda mwanakomana womunhu here? Nokuti ndizvo zvaaifanira kupupura nezvazvo, nokuti ndizvo zvaaiva. Zvino auya ari muzita remumwe mwanakomana, mwanakomana wamwari asingaonekwe mweya. Uye paanouya zvakare ndiye mwanakomana wadhavhidha achazogara pachigaro chake cheumambo. Zvino paakanga ari pano uye aitwa nyama, ainzi mwanakomana womunhu. Zvino akazvizivisa sei kunyika semwanakomana wemunhu, muprofita? Rimwe zuva ndaitaura nyaya yaPetro naAndreya munin'ina wake. Vaiva varedzi vehove, uye baba vavo Jonasi vakanga vari mutendi mukuru wekare. Rimwe zuva vakati vakagara padivi peigwa, vakati, vanakomana, munoziva manamatiro atakaita pataida hove. Vaiva varedzi vanotengesa hove. Akati, takavimba naMwari Jehovha pakurarama kwedu, uye ndave kuchembera zvino. Handichakwanisa kugara nemi vakomana kwenguva refu. Uye ndakagara sevatendi vose vechokwadi ndakatarisira nguva apo Mesiya iyeye achauya. Takava nemhando dzose dzevenhema, asi kuchauya iye chaiye rimwe zuva. Uye akati, kana Mesiya uyu auya, handidi kuti imi vakomana munyengerwe. Mesiya uyu haazongova mudzidzi weBhaibheri, achange ari muprofita. Nokuti muprofita wedu Mozisi, uyo watinotevera, akadaro. Zvino chero muJudha upi zvake anotenda muprofita wake, anodzidziswa kuziva izvozvo. Uye kana muprofita akataura chero chinova icho, saka ndicho chokwadi. Asi Mwari vakati, kana paine mumwe pakati penyu wemweya kana muprofita, ini Ishe ndichazvizivisa kwaari. Uye zvaanotaura zvikaitika. Zvadaro, chimunzwai uye mumutye. Asi kana zvikasadaro, zvino musambomutya zvachose maona. Saka ndiko kwaive kusimbiswa kwomuprofita. Saka Mozisi aive muprofita akasimbiswa zvechokwadi. Uye akati, Ishe Mwari venyu vachamutsa pakati penyu kubva pakati pehama dzenyu muprofita akafanana neni. Uye vose vasingamunzwe vachabviswa pakati pevanhu. Akati, zvino vana, rangarirai kuti sevaHebheru tinotenda vaprofita vamwari vakasimbiswa. Zvino nyatsoteererai, musazvipotsa izvi. Uye akati, kana Mesiya auya muchamuziva, nokuti achange ari Mesiya muprofita. Zvino vakati, pava nemakore 400 hatina kumbova nemuprofita kubva pana Maraki, asi achavepo. Rimwe zuva mushure merufu rwavo, makore mashoma, mwanakomana wavo Andreya aifamba achidzika zvake nemahombekombe. Zvino akanzwa mumwe murume womusango anobva murenje achiti, Mesiya iye amire pakati penyu zvino. Chapungu chikuru chiya chakasimuka murenje ndokubhururukira ipapo chikati, Mesiya ari pakati penyu izvozvi. Hatisati tamuziva nazvino, asi amire pakati penyu. Ndichamuziva nokuti ndichaona chiratidzo chichibva kudenga. Rimwe zuva akati, Hero, tarirai gwayana raMwari rinobvisa chivi chenyika. Akabva aenda. Murume uyu akaenda kundotsvaga mukoma wake. Akati, Simoni, ndinoda kuti uye kuno tazomuwana Mesiya. Oh, pfuurira mberi Andreya. Unoziva zviri nani pane izvozvo? Oh, ndinoziva, asi izvo murume uyu akasiyana. Ari kupi? Akabvepi? Jesu weNazareta, kaguta kaya kadiki kakaipa. Handiti haangambobva munzvimbo yakaipa ine tsvina yakadaro. Iwe chingouya uzoona. Pakupedzisira akamunyengetedza kuti auye zasi rimwe zuva. Saka paakauya pamberi paMesiya uyu, Jesu akamira ipapo achitaura nevanhu. Paakafamba pamberi pake akati, zita rako ndiSimoni, uye uri mwanakomana waJonasi. Zvakabva zvapedza nyaya yacho. akawana makii eumambo.
Sei,
aiziva kuti murume iyeye akanga asingamuzive.
Uye
akamuziva sei zvino? Baba vake vane umwari vakanga vamudzidzisa kutenda Mesiya. Vakanga paine mumwe murume akanga akamirapo ainzi Firipi. Oh, akafadzwa chaizvo. Aiziva mumwe murume wakanga achidzidza Bhaibheri naye. Ndiye huti kuenda nokupotera nechikomo nokumwana kunze ikoko mumunda wake wemiorivhi. Akanga akapfuga mapasi achinamata. Vakanga vava nezvidzidzo zvebhaibheri zvakawanda pamwe chete. Saka akaenda kunze ikoko uye akati mushure mekunge apedza kunamata. Akati, uya uone watawana. Jesu weNazareta mwanakomana waJosefa. Ndiye Mesiya watiri kutarisira. Zvino ndinonzwa Natanieri achiti, zvino Firipi, hausi wava kupenga here? Oh, kwete, kwete. Zvino rega ndikudzi. Unoziva, tanga tichinzvera Bhaibheri pamwe chete. Uye muprofita akati Mesiya aizova ani? Aizova muprofita. Unorangarira here muredzi mutana uya wakatengera hove kubva kwaari, uyo akanga asina dzidzo yakakwana yekusaina zita rake, anonzi Simoni? Hongu. Mhm. Akauya. Uye unozivei? Jesu uyu weNazareta akamuudza kuti zita rake raiva Simoni. Akashandura zita rake kuva Petro, runoreva kuti dombo diki. Ndokumuudza kuti baba vake vaiva ani? Zvakanaka. Akati handizive. Pane chakanaka chingabuda muNazareta here? Akati, ngatiregei kutaura nezvazvo, chingouya uone. Ipfungwa yakanaka, uya uone. Saka heunoi Firipi achiuya achiunza Natanieri. Zvino paakafamba achiuya, Jesu zvichida akamira achitaura, zvichida achinamatira vanorwara mumutsara wokunamatira. Zvino akati asvika pakanga paina Jesu, Jesu akamutarisa ndokuti, tarirai muIsraeri asina ndurumaari. Zvino iwe unoti, asika, akanga ari mapfekero akanga akaita. Oh, kwete, vese vekumabvazuva vane mapfekero akafanana. Aigona kunga ari muSiria kana kuve ari mumwewo ndebvu nguo. Akati, tarirai muIsraeri asina ndurumaari. Neimwe nzira, murume akatendeseka akaperera. Zvino zvakaita sekupedza Natanieri simba. Zvino iye akati, Rabhi, zvinoreva kuti mudzidzisi. Rabhi, makandiziva riini? Ko mazuva sei kuti ndiri muJudha? Ko mazuva sei kuti ndakatendeka ndisina nduru? Akati, Firipi asati akudana, pawakanga uri pasi pemuti, ndakakuona. Mamaira 15 kure, kune rumwe rutivi rwenyika, nezuro wacho. Akati chii? Rabhi, muri mwanakomana wamwari. Ndimi mambo weIsraeri. Asi hapo pakamira vaprisita vaya ipapo vanozviita vega. Vakazviomararisa vega vakati, murume uyu ndiBherizebhabhi muuki. Jesu akati, ndichakuregererai nokuda kwaizvozvo. Zvino rangarirai, havana kumbozvitaura zvinonzwika, asi vakazvitaura mumwoyo yavo. Zvino akaziva mifungo yavo. Ndizvozvo, ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Zvidaidze kuti kuverenga pfungwa kana uchida, asi iye akaziva pfungwa dzavo. Zvino akati, ndinokuregererai nokuda kwaizvozvo. Asi rimwe zuva Mweya Mutsvene uchauya kuzoita chinhu chimwe chete ichi. Mushure mokuenda kwake, kungotaura shoko rinopikisana nawo, hazvimbofi zvakaregererwa munyika ino kana munyika inozouya. Ndizvozvo here? Zvino ivavo vaiva maJudha. Zvino rimwe zuva aifanira kuti aende kuSamaria. Asi tisati taita izvozvo, takawana mudzimai kana murume paakanga achipinda nepasuo rainzi rakanaka kuti akapodzwa. Zvino Jesu akaziva chinhano chake ndokumuudza kuti, tora mubhedha wako uende kumba. Zvino akazviita ndokupora. Zvino tinoona kuti maJudha vamwe vavo vakamugamuchira, vamwe vakazvitenda, vamwe havana. Sei vasina kuzvitenda? Vakanga vasina kugadzwa kuupenyu, vakanga vasiri chikamu chechizenga ichocho. Zvinorangarirai, ivo vaive vaprisita nevarume vakakurumbira. Uye Jesu, fungai nezvevadzidzisi vebhaibheri nevaprisita ivavo. Varume vavaisagona kuwanira mhosva muupenyu hwavo. Jesu akati, muri vababa venyu dhiabhori, uye mabasa ake munoaita. Akati, kana dai muri vamwari maizonditenda. Kana musingakwanisi kunditenda, tendai mabasa andinoita, anopupura kuti ndini ani. Zvino Bhaibheri rakataura kuti Jesu ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Jesu akati, mabasa andinoita uyo anotenda mandira achaitawo. Ndizvo here? Cherechedzai, ndiye akanga ari Merikizedheki chaiye zvino. Zvino cherechedzai zvakare. Kwaingova nemarudzi matatu evanhu. Makambondinzwa ndichiti ndaiva mupatsanuri. Ndiri makristu ose vapatsanuri, kwete rusarura rweruvara, asi kupatsanura mweya. Ruvara rwemunhu rweganda rake haruna nechekuita naye, iye mwana wamwari nekuzvarwa. asi mukristu mwari vakati ndipatsanurirei budai kubva pakati pavo nezvimwe zvakadaro iwo mupatsanuriwe tsvina pakati pechakanaka nechakaipa asi cherechedzai vaive nerusarura panguva iyoyo rusarura ganda vaive masamariya zvino kune marudzi matatu bedze evanhu panyika kana tichitenda bhaibheri ndivo vanova vanhu vahamu shemu najafeti ndivo vanakomana vatatu vanoa tese takabva ipapo ndizvozvo zvinotiita tose kubva kuna adhamu zvinotiita tose hama bhaibheri rakati neropa rimwe mwari vakasika marudzi ose tese tiri hama kubudikidza nemuhwezva weropa munhu wechitema anogona kupa munhu wechichena ropa kana kuzvichinjanisa munhu wechichena anogona kupa mujapani munhu weyero kana muindia munhu mutsvuku kana vamwewo kana mujefani kana ani zvake aigona kumupa ropa nokuti tose tiri ropa rimwe chete ruvara rweganda rwedu rwatakagara rwakanga rusina chokuita nazvo asi kana tapatsanurwa ndipo patinobuda munyika sekubuditsa Israeri kwavakaita kubva muIjipita ndipo patinenge taparadzaniswa nezvinhu zvenyika zvino vakanga vari vanhu vahamu shemu najafeti zvinodai taiva nenguva yekuronda madzinza tichidzokera kumashure vaigona kuona muanglo-saxon kwaakabva zvino akanga ari mujudha musamariya aive hafu mujudha nemurudzi vakaroorana nemarudzi pakuita kwabharamu nemoabhi vaiva masamariya zvino kwaiva nemajudha nemarudzi zvino isu maanglo-saxon takanga tisina chekuita nazvo hatina mesiya upi zvake wataitenda kana chimwe chinhu takanga tisingatarisire mumwe takazopinzwa mushure mazvo jesu akauya kune vokwake uye vokwake pachake havana kumugamuchira zvino akati kuvadzidzi vake musaenda nenzira yemarudzi asi endai kumakwai akarasika eIsraeri zvino akaenda chete kumakwaya akarasika eIsraeri zvino tarisai akazviratidza semwanakomana wemunhu pamberi pemajudha vakazviramba zvino musamariya ari hafu mujudha nemurudzi vakatendawo zvakare uye vaitarisira mesiya isu takanga tisiri takanga tiri vahedheni tiine tsvimbo kumusana kwedu tichinamata zvifananidzo murudzi asi zvino rimwe zuva mutsvene Johane 4 aitofanira kupfuura nemusamariya panzira yake yekudzika kujeriko asi akapota nekumusoro kusamariya zvino akati achikwidza ikoko akagara pasi patsime kunze kweguta rainzi Sikari uye tsime racho kana wakambosvikako kanzvimbo kadiki kakada kuita sezvizvipano uye kune chitubu cheruzhinji ipako chemvura kwavanouya vose zvino madzimai aiuya mangwanani votora zvirongo zvavo zvemvura uye vozviisa pamisoro yavo uye chimwe chiri paudyu imwe neimwe uye vofamba nacho vakanyatsotwasuka chaizvo vasingambodonedzekana donwe zvaro vachitaurana zvavo mumwe kune mumwe saka vaizodaro vanhu vaiuya kunze ikoko saka dzaive nguva dzingaite 11 o'clock masikati saka akatuma vadzidzi vake muguta kunotenga zvokudya chikafu zvino pavakanga vaenda paiva nemudzimai aive nembiri yakaipa tingamuti nhasi uno nzenza kana kuti chipfeve aive nevarume vakawandisa saka jesu paive akagara ipapo mudzimai uyu akabuda nenguva dzingaita 11 o'clock munoona haaigona kuuya nemhandara padzaiuya mangwanani kuzotora mvura yavo yekugeza aitofanira kumirira kusvika vose vaisasangana sezvavanoita zvino akanga akaiswa mucherechedzo saka zvino akabuda kuzochera mvura saka akangotora chihwindirasi chekare ndokuisa hochekeso pachirongo ndokutanga kuchidzikisa pasi akanzwa mumwe munhu achiti mudzimai ndiunzirewo mvura yokunwa zvino rangarirai uyu ndimerikizedheki uyu ndijesu nezuro mwanakomana womunhu zvino akaringaringa ndokuona mujudha saka akati changamiri hazvikodzeri kuti mujudha akumbire musamariya chero chii zvacho ndiri mudzimai wemusamariya saka mataura zvisizvo henyu maisafanira kundikumbira chinhu chakadaro saichocho hatidyidzani akati asi dai waiziva kuti ndiani ari kutaura newe waizondikumbira mvura yokunwa akati muchaichera sei tsime rakadzika uye hamuna chekucheresa chacho akati mvura yandinopa imvura yeupenyu inotubukira kuupenyu husingaperi akataura naye kusvikira awana zvaive zviri chinhano chake uye zvakare tarisai zvaakataura kwaari zvino enda unotora murume wako muuye pano zvino akati handina murume akati wataura chokwadi nokuti wakava nevashanu uye waugere naye zvino haazi wako saka pane izvi wataura chokwadi tarisai mutsauko pakati pemudzimai iyeye neboka iroro revaprisita aiziva zvakawanda pamusoro pamwari kupfuura zvaiita boka rose riya revaprisita vakabatanidzwa Mudzimai akati, changamire. Ndinoona kuti muri muprofita. Akati, hatisati tave nemumwe kwemakore 400. Zvino tinoziva kuti Mesiya ari kuuya. Zvino kana Mesiya auya, ndizvo zvaachaita. Ndicho chaiva chiratidzo chaMesiya. Nokuti akanga ari mwanakomana wemunhu. Akati, ndizvo zvaachaita kana auya. Munofanira kunge muri muprofita wake. Akati, ndini iye. Hapana mumwe aigona kutaura izvozvo. Akadonedza chirongo chiya chemvura ndokumhanyira muguta. Ndokuti, uyai muone murume andiudza zvandakaita. Hazi iye Mesiya wacho here? Zvinorangarirai. Akavimbisa kuita chinhu chimwe chete ichocho pakuguma kwerudzi rwemarudzi. MaJudha akange ave nemakore 4,000 ekutarisira Mesiya. Makore 4,000 edzidziso yekuti aive achiuya. Uye zvaaizoita kana asvikapo. Uye vakatadza kumuona kana kuti kutadza kuzvicherechedza. Zvino paakazvizivisa nenzira chaiyo yezvakarehwa muBhaibheri yaakati aizoita, painge ari Tiofani uye akazobva ava nyama ndokugara pakati pavo, vakatadza kuzviona uye vakadana mabasa ake kuti mabasa adhiabhori. Zvino tave nemakore 2000 edzidziso ichidzika nemuchechi yeRoma Katorike mushure mevaapostora. Zvino tinobva tadzika nemuRoma Katorike, maGiriki nevamwe vakadaro. Zvichienda zvichidzika kusvika kuzera raLuther, Wesley nevamwe, masangano 900 akasiyana-siyana. Zvichiuya zvichidzika, vakava nemazera ose aya vachidzidzisa. Zvino akavimbisa nguva yokupedzisira yave kusvika kuti mufananidzo weSodhoma neGomora waizovako zvakare. Sezvazvaiva mumazuva eSodhoma, ndizvo zvazvichava pakuuya kwenguva yokupedzisira. Mwanakomana womunhu achazvizarura zvakare. Kwechinguvana, nyika haichazondionizve. Asi imi muchandiona nokuti ini chisazita singwi. Ini ndichava nemi kunyange mamuri kusvikira kumagumo kuguma kwenyika. Ndichava nemi. Ndiye mumwe chete, zuro, nhasi nokusingaperi. Maona, munoona, muSamaria aive zvamazviro kwazvo kubva mumharidzo yangu yeusiku wazuro. Aiva Hagari. Munoona, mufananidzo wakatsveyamiswa. MuJudha aive Sara, kana kuti muSaraiti. Asi murudzi ndewa Maria, mbeu yeumambo, mbeu yeumambo yaAbrahama. Zvino zvakavimbiswa kuti mumazuva ano ekupedzisira, kuti Mwari mumwe chete uyu, Kristu mumwe chete uyu, aizodzoka pano ozvizarura semwanakomana wemunhu. Sei? Ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Uye kana dai akarega maJudha iwayo achibudirira uye ovapa chiratidzo ichocho chaMesiya, zvino ozobva asvika kumagumo edzidziso yemarudzi uye ovarega vachingopinda nedzidzo yeBhaibheri, anenge asina nduramo. Anofanira kuita zvimwe chetezvo nokuti Bhaibheri rakati muna vaHebheru 13:8, ndiye mumwe chete. Uye akavimbisa muna Maraki 4 nemagwaro ose akasiyana-siyana kuti mazuva okupedzisira chechi ichange yakagara sezvairi chaizvo nhasi, uye nyika ichange yakadaro. Tarisai nyika nhasi. Tarisai chinhano cheSodhoma. Tarisai kudengenyeka kwenyika munzvimbo dzakasiyana-siyana nezvinhu zviri kuitika. Tarisai chechi nenyonga-nyonga yairi mairi yeBhabhironi. Tarisai mutumwa kwairi, mumwe Oral Roberts naBilly Graham. GRAHAM kekutanga katakambova nemutumwa kumakereke ose, uyo ane zita rake rakambogumana na HRM saAbrahama. ABRAHAMA mavara 7, GRAHAM mavara 6. Ari kupi? Kunyika. 6 inamba yemunhu. Munhu akasikwa pazuva rechitanhatu, asi 7 ndiyo namba yaMwari. Zvino vatarisei zasi ikoko muSodhoma. Zvino havo vatumwa vavo zasi ikoko vari kutaura kwavari. Asi zvino mbeu yaAbrahama iya yeumambo iri kupi? Chiratidzo chavo chiri kupi? Chakati sezvo zvakanga zvakaita mazuva eSodhoma, kuti Mwari vakadzika pasi ndokuratidzwa munyama yemunhu, ndokutaura zvakanga zvichifungwa naSara kutsi kwemwoyo wake mutendere yavashure kwake, chiratidzo chekupedzisira nyika yemarudzi isati yaparadzwa nemoto. Zvino chechi ine chiratidzo chayo chekupedzisira nyika yose isati yazoparadzwa. Umambo huno hwemarudzi huchaparadzwa nemoto uye nehasha dzaMwari. Munozvitenda here kuti Merikizedheki uyu aive nyama, akazvimiririra ari mumutumbi wemunhu, uye pamberi apo akazoitwa nyama. Uye zvino manheru ano ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Munozvitenda here? Ndiye ani Merikizedheki uyu zvino? Anova mumwe chete zuro nhasi, asina kumbova nababa, asina kumbova naamai, haana kumbova nemavambo emazuva, haana kumbova nemagumo eupenyu. Zvino akasangana naAbrahama, uye imhando iye chiratidzo chaakaita. Zvino paakaitwa nyama, akati zvaizodzokorora zvakare magumo ave pedyo kusvika. Munozvitenda here? Ndinozvitenda. Ngatinamatei. Mwari vanodikanwa. Ndinotenda magwaro. Amakati, maiva mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Uye nekuperera mumwoyo mangu Ishe, ndinoziva kuti chimwe chinhu chiri kuda kuitika. Handikwanise kunyatsochinanganidza. Ndinotya kutaura chero chinhu Ishe. Munoziva mwoyo womuranda wenyu. Uye kuti kangani zvichidzika nemuzera pamakatumira zvinhu, vanhu vakatadza kuzvibata. Munhu anogara achirumbidza Mwari nokuda kwezvavakaita, uye achitaura zvinhu zvikuru zvavachaita, asi achifuratira zvavari kuita. Ndizvo zvazvakave muchizvarwa. Sei kereke yeRoma yakatadza kuona mutsvene Patrick semuprofita waMwari? Sei vakauraya Johani wekwaAki? Apa akanga ari muprofita kadzi. Vakamupisa somuroi. Baba, zvinogara zvakapfuura. Munozvivanza kubva kumeso evakachenjera nevakangwara. Ndosaka makati kune vaprista ivavo, munoshongedza makuva evaprofita, uye muri imi makavaisa imomo. Mushure mekunge vaenda, vanoona kukanganisa kwavo. Vanogara vachikutambudza Ishe, mune chero chimiro chamunoya muri. Ndinonamata manheru ano, Mwari, kamwe chete zvako zvakare. Mangwana tiri kufanirwa kuva tiri kuzoenda kuTucson. Mamwe matunhu enyika, mamwe maguta atinofanira kuparidza maari. Asi Mwari vanodikanwa, panogona kunge paine vaenzi pano manheru ano vasina kumbobvira. Vakanzwa mashoko achiparidzwa asi havana kumboriona richiratidzwa. Sekukukumbirai kwandaita kwekutanga, apo vadzidzi vaya, Theopasi neshamwari yake, vaibva kuEmaus vachifamba havo munzira, uye imi mukabuda musango mukatanga kutaura navo mushure merumuko mukavaparidzira. Handiti akati, mapenzi vane mwoyo inononoka, hamuzivi here kuti Kristu anofanira kutambudzika pazvinhu izvi obva azopinda mukubwinya kwake? Asi zvakadaro havana kuzvicherechedza. Zuva rose vakafamba nemi, asi zvakadaro havana kukuzivai. Asi humwe usiku, usiku hwakasvika, vakakugombedzerai kuti mupinde. Pavakapinda muimba diki yevaeni ndokuvhara misuo, zvino makaita chimwe chinhu nenzira yamakangoita nayo musati marovererwa, uye vakacherechedza kuti aive Kristu amuka. Nenguva shoma makange matova kuseri kwezvidzitiro, uye maenda nekukurumidza vakamhanya vakandoudza vadzidzi, Ishe vamuka zviro kwazvo. Mwari Baba, ndinotenda kuti muchiri vapenyu. Ndinoziva kuti muri, uye makazviratidza kwatiri nguva zhinji kwazvo. Mungangozviitawo here kwatiri kamwe chete zvakare, Ishe? Kana tawana nyasha pamberi penyu, ngazviitike kamwe chete zvakare. Ndiri muranda wenyu. Ava varanda venyu vari munhu. Ishe, zvese zvandataura hazvizombova shoko rimwe chete kubva kwamuri ringapfuura zvandataura usiku hushanu huno, kana mhari dzoshanu. Rinozova rinopfuura ringori izwi rimwe chete kubva kwamuri. Hamungatauri here, Ishe, kuti vanhu vazive kuti ndavaudza chokwadi? Zviitei, Mwari. Ndinozvikumbira muzita raJesu, kamwe chete zvakare kano. Amen. Zvino, handikuzivei. Ndinoziva vamwe vanhu. Ndinoziva mukomana agere pano. Ndinoziva Bill Dow akagara apo chaipo. Ndinoda kuevanoi hama Blair, Rodney Cox. Zvakaoma kuona kunze uku. Kudivi rino, pari zvino chaipo handisi kuona munhu chaizvoizvo wandinoziva. Zvino vangani vari muno vanoziva kuti ndiri mutorwa kwamuri? Simudzai maoko enyu. Vanoziva kuti hapana chandinoziva pamusoro penyu. Simudzai maoko enyu kumativi ose maviri. Vangani vari muno vane chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka, kana chimwe chinhu chamunoziva kuti handina chandinoziva nezvacho? Mungasimudza maoko enyu here? Zvino, zvingave zvachose zvisingabviri zvachose kuti ndizive chero chinhu pamusoro penyu, tochitongoti zvino zvinotofanira kubva kune chimwe chizaruro chemweya. Uye nokuti ndakakuudzai usiku humwe nehumwe hwose uhu uye nemaneru ano kuti haana kufa ari pano uye akavimbisa kuita chinhu chimwe chetecho uye akavimbisa kuti paizouya nguva mumazuva ekupedzisira maererano namaraki 4 uye maererano namucheneruka kuti aizoonekwa zvakare ari muchimiro chemunhu pakati pevanhu vake uye ogoita zvinhu zvimwe chetezvo uye ogozarura chinhu chimwe chete chiratidzo chimwe chete chamesiya vangani vanozviziva imi vaverengi vebhaibheri munoziva kuti ichokwadi itai amen nese munofanira kunge muri vaverengi vebhaibheri zvino ndinoziva kuti hazviziikanwi nevanhu nhasi asi zvakadaro ichokwadi ndicho chikonzero vasina kuziva jesu wenazareta vaiziva zvitendwa zvechechi yavo asi vakanga vasingamuzivi asi akauya nenzira yakangorehwa nebhaibheri kwete mudzidzi webhaibheri kwete muprisita akauya semuprofita uye vokwake pachake havana kumugamuchira zvino kana mwari vakazochengeta shoko ravo uye kana ndikaita seku zvaitika kuti zvawira pane mumwe munhu wandinoziva zvino ndichatora mumwe womunhu unoona ndinoda mumwe munhu wandisingazive uye ndinoda kuti munamate zvino tarisai paiva nemudzimai mudiki pane imwe nguva aiva neutera akanga apedzera mari yake kuna vana chiremba hapana chavakagona kumubatsira zvino akati mumwoyo make kana ndikakwanisa kubata hanzu dzemurume uyu ndichapodzwa unorangarira here nyaya yacho uye saka vese vakaedza kumuita kuti agarire kure asi akaramba achimanikidzira kusvika abata nguo yake akadzokera zvake ndokunogara pasi zvino nyatsoteererai zvino ipapo paakadaro mudzimai paakadaro jesu akatendeuka ndokuti ndiani andibata handiti petro muapostori akamutsiura anogona kunge akataura chimwe chinhu chokuti ishe regai kutaura chinhu chakadaro vanhu vanozotenda kuti pane chimwe chinhu chakakanganisika pamuri nokuti pamakavakumbira kuti vadye nyama yenyu nokumwa ropa renyu nechekare vanotofunga kuti pane chimwe chinhu chakakanganisika uye moti ndiani andibata handiti mhomho yose iri kukubatai akati hongu asi ndinoona kuti simba rabuda kubva mandiri ikoko kwanga kuri kubata kwemhando yakasiyana zvino chero ani zvake anoziva kuti simba kuva nesimba ndapera simba simba randisiya zvino akatarisa tarisa paungano kusvikira awana mudzimai mudiki uyu ndokumuudza nezvekubuda ropa kwake uye akanzwa mumutumbi wake kuti kubuda kweropa kuya kwaive kwamira ndizvere uye akati kutenda kwako kwakuponesa zvino inzwi rechigiriki rokuti sozo iroo rinonyatsoreva kuti kuponeswa panyama kana pamweya zvimwe chete iye akaponesa ndiye muponesi wako zvino kana aive iye nezuro uye nemaitiro aakaita kuratidza kuti akanga ari pakati pevanhu mesiya akavimbiswa uye iri iyo nzira yaakazvizivisa uye yakavimbiswa nebhaibheri achaita zvimwe chetezvo zvino hanga haangazofanira kuita zvimwe chetezvo here unoti akataura nezvekupodza vanorwara here hongu vahebheru bhaibheri randabva kuverenga mariri rakataura kuti jesu kristu zvino ndiye muprisita wedu mukuru anogona kubatwa nemanzwiro eutera hwedu vangani vanoziva kuti ichokwadi bhaibheri rakataura kudaro ndiye muprisita mukuru zvino anogona kubatwa nemanzwiro eutera hwedu zvino kana ari muprisita mukuru mumwe chete waaiva panguva iyoyo anozoita sei zvino anozofanira kuita nenzira imwe chete yaakaita kare kana ari muprisita mukuru mumwe chete zvino unogona handisini muprisita wenyu mukuru unogona kundibata uye zvinenge zvakangoita sekubata murume wako kana hama yako kana chero mumwe womunhu asi iwe rega kutenda kwako kumubate uye ugotarisa zvinoitika zvino kana ndiri muranda wamwari uye ndikakuudzai chokwadi mwari vanosimbisa izvozvo kuva chokwadi uye zvinozoratidza kuti jesu kristu ari kurarama manheru ano amire pano ndizvere zvino ivai nekutenda divi rimwe panguva imwe divi rimwe ivai nekutenda kunze uko regai ndigare pamaikrofoni pano nekuti havasi kukwanisa kundinzwa mumwe munhu ingotarisa kumusoro kuna mwari uye woti mwari murume uyo haandizive hapana chaanoziva nezvangu ndiri mutorwa akakwana kwaari asi regai kutenda kwangu kukubatei ishe uye munoziva dambudziko randinaro ishe munoziva zvose pamusoro pangu munoziva kuti ndine ani zvimwe chete sekuziva kwamakaita kuti petro aiva ani zvimwe chete sekuziva kwamakaita natanieri sekuziva kwamakaita chainetsa kumudzimai aibuda ropa zvino murume uyu anondiudza kuti muri mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi zvino ishe regai kutenda kwangu kukubatei uye kana akazviita uye ozviratidza zvisina kukundika pano vangani venyu vachamutenda nemwoyo wenyu wese kana akazviitira munhu mumwe chete zvake kana vaviri kana vatatu sechapupu mwari vakuropafadzei zvino mwari baba izvi hazvisi zvachose mumaoko echero munhu upi zvake anotofanira kuva ari mashura epamweya saka ndinonamata kuti mundibatsire zvino ishe ndiri mumaoko enyu itai neni sezvamunoona zvakakodzera muzita rajesu amen zvino usahuta-huta ingozvininipisa neruremekedzo uti ishe ndichakushumirai uye ichocho chichava chokwadi chekuti kana ndikakwanisa kubata nguo yenyu zvino imi mopindura kubudikidza nemurume uyo zvichandiratidza kuti zvaataura ichokwadi ndizvere vangani vakamboona mufananidzo wechiedza ichocho uzere munyika yose kwose kwose sainzi yakautora ndokuuongorora uye kwese kwese zvino ari pano chaipo zvino mumwe cheteye akataura nezvekuroorana nekurambana mumwe cheteye akanga ari mugomo akazungunutsa zvikomo kumashure uko mumwe cheteye aive zasi kuno kurwizi muna 33 mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi ndiye mumwe chete zvino pane mudzimai uye anocherechedza zvino kuti pane chimwe chinhu chaitika chiedza icho chiri pamusoro pake chaipo akagara pano apa akapfeka juzi regirini kana zvimwe zvakadaro handizive mudzimai uyu ndinofunga kuti tiri vatorwa mumwe kune mumwe ndizvozvo munotenda here kuti mwari mune chimwe chinhu chamuri kuda uye munotenda here kuti mwari vanogona kundizarurira kuti dambudziko renyu nderei uye kana vakazviita munobva maziva kuti rinofanirwa kunge riri simba repamweya nokuti handikuzivei zvino rinofanira kuuya kubudikidza nemweya zvinoenderana nezvamunofunga kuti riri munogona kutora divi renyu nemuprisita moridaidza kuti dhiabhori kana kuti munogona kutora divi remutendi uye moridaidza kuti mwari chero zvamunotenda ndiko kuchabva mubayiro wenyu kana mwari vakazarura kwandiri dambudziko renyu mungavagamuchira here seyananiso yenyu kudambudziko iro handizive kuti dambudziko nderei asi ndinoziva uye munoziva kuti chimwe chinhu chiri kuitika zvino regai ndingokuudzai manzwiro amuri kuita uye munobva maziva manzwiro chaiwo anodziya anotapira anozorodza ndakatarisa pachiri chaipo chiedza chiya chiedza cheemba chakarembera pamudzimai zvino mudzimai uyu ari kutambudzika nedambudziko remudumbu make imhando yezvimapundu tingati mudumbu mavo havasi wekuno kwete munobva kure nepano handiti here ndizvozvo munobva kuwisconsin ndizvo here chokwadi zvino mapodzwa kutenda kwenyu kwakuponesai zvino chindiudzai kuti ndiani abatwa nemudzimai uyu ndiri kure naye nemayadhi 25 abata jesu kristu muprisita mukuru munozvitenda here ndakatarisa mudzimai wandataura naye mudzimai uyu ndakanyatsomutarisa nokuti ari kunamatira mumwe murume zvakasimba chaizvo vandiudza kuti vane murume hapana chavambondiudza nezvazvo asi zita ravo ndimai waudro vanobva kuphoenix vakamutswa kubva kwakafa uye chiremba wavo akauya nemaexray ndokuratidza kensa yaive iri mumwoyo vakafira mumutsara wokunamatirwa kave kare zvakadii mai waldrop makore 18 akapfuura uye hapo pavakagara manheru ano chapupu chinorarama chiremba wavo akauya kumusangano akaunza akati ko mukadzi uyu angararama sei asi hapo pavari uye pasina chiratidzo chayo vauya nomumwe munhu uye vari kumunamatira zvino ava kufa nechirwere cheshuga zvino izvozvo ndanga ndichizviziva asi nokuda kwekuti muri kunamata munoziva handizivi kuti ndiani mai waldro anobva kumissouri uye zita rake ndiva kupa ndizvozvo zvinotendai munogona kudzokera kumba munopora changamiri zviri kwamuri kana mukazvitenda heunoi mudzimai uye ari kurwara nechinhano cheasma zvinetswa zvakasiyana-siyana haasi wekuno agere kunze uko muchaunga kunze uko chaiko ndinoimba achawana haasi wekuno anobva kugeorgia muzvare makini Unotenda here nemoyo wako wose uye unotenda kuti Mwari achakupodza. Simuka netsoka dzako kana uri mutorwa kwandiri uye chiri chokwadi. Jesu Kristu anokupodza. Unotenda here? Kumashure kwangu kune murume akagara kumashure kwangu ari kubata Mwari. Uye icho chari kuda ane mwana ane dambudziko remoyo. Zvino mwana iyeye ane ruzha mumoyo make. Ndizvo zvakataurwa nachiremba. Uye zita remurume iyeye ndiva Cox.
Stand up, Mr. Cox.
Simukai va Cox.
And he told Sarah what she was thinking.
Zvino vakaudza Sara zvaaifunga shure kwavo. Mhiri chaiko kwenzira iri pakati pemacheya kubva kwaari. Kumashure zvishoma pane murume asiri wekuno asi anobva kuNew Mexico. Handisati ndambomuona muupenyu hwangu. Ndakatomutarisa zvino uye ari kumashure kwangu anobva kuNew Mexico. Zvino murume uyu ane musikana waakabatikana nezvake uye musikana wacho ane chimwe chinhu chakakanganisika nemukanwa make. Zviri kumusoro kwemukanwa make ndiko kwakakanganisika. Zvino zita remurume uyu ndiva West. Mungasimukawo here changamire? Ndiri mutorwa zvachose kwavari asi Ishe Mwari vachapodza mwana wavo. Unotenda zvino nemoyo wako wese here? Vangani venyu vanotenda zvino nemoyo wenyu wese? Zvino Jesu Kristu haasi here mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi? Unomugamuchira zvino semuponesi wako here? Simudza ruoko rwako. Unotenda maari semupodzi wako here? Pano. Heunoi munhu agere apa akaremara kana chimwe chinhu avete panhoo. Munokwanisa kundinzwa here nemaiki iyi? Handikuzivei. Munongova mudzimai akarara ipapo. Dai ndaigona kukupodzai ndaizviita. Handikwanisi kukupodzai. Zvakanaka. Anongova murume ari kufara mwana wake apodzwa. Handikuzivei. Muri mudzimai uye ini ndiri murume. Aka ndeke kutanga patasangana muupenyu. Ndinofunga kudaro. Vanhu ava vakuunzai kutaura chokwadi ndeke kutanga kenyu kuuya pano. Vangokuunzai muno. Munobva kure kure. Mune mumvuri werufu. Mune kensa. Hakusi kuremara. Ikensa. Vana chiremba havachakwanisi kukuitirai chimwe zvechinhu. Ichokwadi. Uye mune chokwadi chokuti muri kuzofa. Vana chiremba ivavo havasisina chimwezve chavachagona kukuitirai. Pane imwe nguva pakanga paine varume vatatu vane maperembudzi. Vaive vakagara pagedhi repaSamaria. Zvino vaya vaiva nemaperembudzi vakati, tinogarirei pano kusvika tafa nekuda kweurwere hwese, kufa nenzara nekudyira navana? Vakati, kana tikaburukira kumusasa wemuvengi maSiria, kana vakatiuraya tichangofa zvakadaro, uye kana vakatiponesa tichararama. Zvino vakatora mukana iwoyo uye nokutenda ikoko havana kuzviponesa ivo chete asi boka rose. Zvino muchafa kana mukarara ipapo. Asi hamusi kukumbirwa kuti muende kumusasa womuvengi. Asi muri kukokwa kuimba yababa. Muri kufa nekensa. Hamugone kurarama kunze kwaMwari. Hamubvi muguta rino. Hamusi wemunharaunda ino. Mabva kure. Munobva kumeuwaki. Ichokwadi. Ndizvozvo. Ndaona guta racho ndinoriziva. Ndizvozvo chaizvo. Munotenda here? Muchagamuchira Mwari zvino semupodzi wenyu here? Kana mukadaro zvisinei nekuti hamuna simba sei. Hamugoni kumuka zvakadii? Ndinotenda muchinano chenyu ndaizosimuka muzita raJesu Kristu. Ndotora nhoo iyoyo ndoenda kumba. Ndorarama zvino pambiri kuna Mwari. Muchanditeerera here semuprofita waMwari? Saka simukai muende. Mupore. Musatya, simukai mubve panhoo. Mwari vachakupodzai. Maona. Mumwe munhu ngavabate kuti vakwanise kumuka uye vawane simba. Munotenda Mwari here? Ingovaregai vawane simba zvishoma. Vachaita zvakanaka. Ndizvozvo hanzvadzi. Havo havo. Muzita raIshe Jesu. Ngatisimukei tipe rumbidzo kuna Mwari. Ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Endai uye Ishe Jesu Kristu vakuropafadzei, muite zvakanaka.